kuungana mangwanani ano muzita raishe Jesu. Uye mushure mekunamata zvakanyanya. Uye mangwanani ano handina kukurumidza kumuka. Ndaita sekunonoka kumuka. Uye ndinofunga kuti munhu wese anoziva chikonzero sei zvadaro iko zvino. Ndakauya kumba mamwe mangwanani kana humwe usiku. Zvino muvakidzani wangu akanga akamira pachivanze. Iye nemwanasikana wake muduku. Mudzimai wake mukoti mukamuri yekusunungutsa uko kuchipatara. Saka aive netsvimbo muruoko rwake yakada kureba zvakadai. Ine chinyorwa chidiki pairi, ribboni, uye nekanhu kadiki kaiti Sekuru Branham. Kubvira notenda nguva dza 343 kana 443 gumi guru 11. Tevere mabraketi makuru kuru pazasi makanzi machembera kupfuura zvamunofunga. Saka ndine kodzero dziri pamutemo zvino kuti ndimbozorora zvakawedzerwa zvishoma pamangwanani. Ndizvo zvama right? Kana iwe wava seguru. Uye saka ndinofungidzira kuti zvinoita sekundipa pembedzo zvino hanzvadzi kid mangwanani ano yekusamuka pamauya muchibva kuOhio. Chokwadi ndinonzwa kuwedzera kuchembera nemakore 10 ndinofunga kunyange hazvo mushure maizvozvo. Asi sezvamunoziva mose kuti ndine muzukuru mudiki kunze uko angangoita mapaundi 7 kana 8 zvakada kudaro. Hana mudiki akashata kupfuura vese vandatinamboona. Akati akangofanana nasekuru vake. Saka zvino ndanachingoona kwaakaenda Billy. Saka manheru apfuura ndichidzika nemuhoro mushure mokunge ndambofona, ndakasangana neboka reshamwari dzakatendeka dzekugeorgia nekwakapoteredza. Uye tose takanga tiri kunze ikoko takatarisa tumachinda tudiki twacho. Zvino twakanaka. Zvino tinongo ndaigara ndichinzwa chimwe chinhu kunge Billy unotya kuti uchava chikora munoziva. Vakaita vadiki kwazvo uye ndinotenda kuti vaiva hanzvadzi Billy vakati ndaimbofunga vaimbofungawo kudaro zvakare, asi mushure vakazoona kuti havachikoki zviri nyore. Saka ndinofunga kuti zvakangoda kuva saizvozvo. Nezuro masikati ndakava nemukana wekuve zasi kuimba yeimwe hanzvadzi yedu pano yepachechi, imba yemwanasikana wavo. Uye ndinofunga kuti naiyewo ari pano pachechi kwavakava nesvusuro diki yebhavhadhi rehama nevho. Zvino vakanga vaine chimwe chikwangwani cherwendo chavakapfuura nezuro. Uye nekudaro tiri kuti kuna hama Nevo makorokoto makuru ebhavhadhi mumwe nomumwe wedu, nokuti ihama yakanaka kwazvo. Uye zvechokwadi vachangopfuura 25 zvishoma. Saka sezvakangoitawo ini. Uye saka tangoipfuura kechipiri. Ndizvo zvino ndiko kwave kuva mutana kana ukapfuura danho iroro kechipiri munoziva. Ndinorangarira mangwanani apo Franki Webber akauya kumusoro kuno. Zvino akanga ari muvakidzani wedu pano, mwanasikana wake anogara ipapo zvino. Iye ari kuFlorida. Zvino Franki neni takaenda kuchikoro pamwe chete. Uye Franki akaisa mukiro wake webhavhadhi. Zvino ndakanga ndave ndichiparidza ipapo kwemakore anenge matatu kana mana. Ndakatungamirira Franki Webber kuna Ishe Jesu. Zvino akaisa 25 cents. Ndinofunga kuti ndaive nemakore 22. Zvino akaisa 25 cents. Ndakafunga, oh, ini zvangu. Unoreva here kundiudza kuti Franki Webber ava nemakore 25 okuberekwa? Zvangu, ndaitotya nguva yandaizosvika 25. Zvino ndave kugadzirira kuisa matatu awo. Saka zvino munguva pfupi. Saka izvo hazvingotore nguva refu kupapfuura. Kana ndikatarisa kuno ndichiona hama nehanzvadzi kid vakadarika 80 uye vachiri kuenda mberi vakasimba. Ndofunga, Ishe Jesu, ndiregerereiwo pakunyunyuta pa52. Uye ivo mune 80 uye hama kid vane 81 ndizvere 81 uye vachiri muushumiri. Uye ndinokuudzai, zvinotipa kushinga, handizvere? Zvirokwazvo zvinodaro. Zvirokwazvo Ishe vakatinakira. Zvino pane chinhu chimwe chete chakaipa chandinotya kuva nemusangano pano mangwanani. Uye ndizvo zvakaipa zvinonzwika sechinhu chinonyadzisa kutaura, asi ndine shamwari dzakawanda kwazvo dzinouya kubva kure kure kushumiro. Handisi kuona vekwaEvans pano, asi vari pano pane imwe nzvimbo. Ndinofunga kudaro, havambopotsi kana imwe. Uye munoziva here kuti mamaera mangana vanotyaira svondo yoga yoga kuti vanzwe mharidzo? mamaira 1300. Havakwanise kuita rwendo rwacho rwuve pasi pemadhora 60 kusvika 70 pavhiki kuenda kuchechi. Ndizvozvo nguva yavanouya pano nemhuri yavo yavo yose vanoenda kunoku vonobhadhara. Zvino kwete izvozvo zvoga, asi heino hama diki inobva zasi kualabama inotyaira chinhambwe chinenge chimwe chetecho vhiki rega rega. Hama ini zvangu hama Welt West ini vanotaridzika semukomana kwandiri. Ndi baba vane boka revana, asi vanogara vachingondifungisa vanotaridzika kuve vechidiki iwo nemudzimai wavo. Hama West, hama nehanzvadzi Palmer vagere kumashure uko vanobva kuzasi kweMacon, Georgia. Nehanzvadzi Angren kazhinji vanenge vari pano vanobva zasi kuMemphis, Tennessee. Vari pano mangwanani ano here? Ini kazhinji vanenge varipo. Hanzvadzi Angren neboka rinobva zasi kuMemphis, Tennessee kure hongu kumashure shure. Uye kune vamwe dango vakangowanda kuvadoma. Vamwe vavo vanobva zasi pasi kuchamhembe kweKentucky, vamwe kumusoro kwakapoteredza Chicago, uye vamwe vanobva kuChicago uye nekumusoro kweChicago kumativi ose. Zvondo ndakanzwisisa kuti paiva nemumwe murume pano akauya nzira yose kubva kuCalifornia uye aingova nechinguva chiduku chekugara aida kundiona. Chokwadi, ndaive ndakabatikana mushure memusangano. Zvino murume wacho akadzokera ndisina kumuona. Mumwezve akauya achibva kuIllinois kune imwe nzvimbo. Kana murume iyeye ari pano mangwanani ano, iwayo akanga ari maapros anonaka kwazvo andati ndambo dya. Zvino akandiunzira tswanda yemaapros. Uye imwe hama inobva zasi kuGeorgia, ndinotenda ndizvo kana kumwewo, vakaunza pasuru guru remapican akada kukura zvakadai nzungu. Uye ndinogona kunyatsoadya iko zvino. Ndiri hongu handisi kudya zvikafu zvinonaka mazuva ano, handisati kubva pakaenda hamai vangu. Ndiri kutsvaga Ishe kuti ndiwane chiratidzo chitsva. Ndiri kungodya zvinhu zvakapfava, uye seizvo ini zvishoma zvandinogona kurarama nazvo. Ndakarasikirwa nemapaundi 20 euremu. Zvinova zvino handisi kutsanya, handii kwete. Kuti kungoita izvozvo hakusi kuzvipa kuna She. Unoda kupa Ishe zvakanakisa zvaunazvo, kwete. Zvangoitika kuti ndaona hama Sama nevamwe kumashure uko zvakare. Kune vakatongowanda ini, sezvakaita svondo yapfuura, ndaitaura nezvevanhu avo vakagara naamai nezvimwe. Uye imwe hanzvadzi yakatendeka chaizvo yakanga iripo. Ndakakanganwa kudoma zita remudzimai iyeye. Zvino kana ari pano mangwanani ano, ndinokumbira ruregerero. Mumwe wavo aiva hanzvadzi Bila, uye mumwe wacho aiva hanzvadzi nahama Stefi. Uye vakawanda kwazvo ini. Imi mose munondiziva zvakakwana zvekuziva kuti handireve izvozvo kana ndikasacherechedza zita kana kusacherechedza mumwe munhu. Vose vakanga vakavimbika kwazvo. Uye dzimwe nguva ndakangogara pano ndinozotaura nezvemumwe munhu angouya mupfungwa dzangu. Asi ini pane izvozvo ndinoreva boka rose, munhu wose munoona. Zvakangonaka kwazvo. Uyezve munhu wose akanaka, ane mutsa kwatiri. Uyezve chokwadi, tinozvitenda. Uye zvino mangwanani ano tichaedza kusvika kushoko ramwari zvakare. Zvino ndinoda kuita chirevo ichi kuti zvinyatsojeka kuti ini handingouyi kune chero musangano kuti ndingoonekwa. Uye ini handiuye ikoko kuzongotaura kuti zvino ndiri kuda zvimwe kunyengetera kuna Ishe kuti vandipe mharidzo inongoita kuti vanhu vanzwe zvakanaka chaizvo uye vagodanidzira. Takava nedzakawanda idzodzo, asi uye tinodzifarira. Zvakanaka, maona, zvinoshamisa, maona. Asi chandinoda kuziva ndechekuti Ishe, imi tungamirai pfungwa dzangu mune chimwe chinhu chichabatsira vanhu, chichavaisa pedyo naMwari, chichavaitira chimwe chinhu. Kuti kwete zvakanyanya kuvavaka pamweya, asi kuvavaka muzivo nokurayira kwaMwari, kuitira kuti vagoziva kumira kana muvengi auya. Ndaitaura nehanzvadzi yanga iri kumusoro kuno vachishanya vhiki rino, hanzvadzi Palmer. Vakati vaida kuziva kuti ndaimbogara sei munyika ino. Ndizvo uchingopinda muno, uye hongu pese pandinongopinda mupata ndinorwara. Pandinongopinda hamuna utano hwakanaka mumupata muno, tinozviziva. Asi Mwari vane vana vakawanda zasi muno. Uye saka rimwe remazuva ano ndiri kutsvaga Ishe zvino kuti ndiwane mharidzo yakananga chaiyo kubva kuna Mwari, maona. Uye ini nerubatsiro rwaMwari ndinongovavarira kuramba ndakamira kusvikira vauya, kusvikira vataura chimwe chinhu kwandiri. Nokuti ndinonzwa kuti panofanira kuva pane chimwe chinhu chavakuda kuitika nechepano, uye ndinoda kuziva kuti chii. Ndinoda kuziva kubva kuna Mwari zvakananga, kuitira kuti ndigone kuti izvanzi naJehovha, maona.
uye zvakare zvakare munogona imi vanhu ipapo munobva mazoziva kuti handisini saka ndinoda kuedza kuti zvidaro kuti kana kuti ndinzwe kubva kwavari kutanga nokuti kana vakaisa mashoko avo mumunhu zvadaro ipapo haasisiri munhu wacho zvachose ndivo zvino kana munhu wacho ari kuzvitaura pache zvake hazvina zvazvinobatsira hazvo asi kana ari shoko rashe riri mumunhu richabuda uyezve zvichava izvozvo chaizvo ndizvo zvatakarayirwa mubhaibheri muchitsauko 20 chadhutonomio ndinotenda kudaro yakataura kudaro hongu tarisai uye kana mumwe munhu akataura muzita rashe uye zvikasaitika zvino musaite basa nemunhu iyeye maona asi kana vakazvitaura zvikaitika zviri nani muzvinzwe munoona nokuti zviri kubva kuna mwari ndizvo zvakaitwa namwari vane urongwa hwavo hwenguva dzose hwakaiswa muno mubhaibheri tinoziva maverengerwo awo asi pane zvimwe zvinhu izvo kuchechi uye nekunguva nezvinhu zvavasina kunyora muno mubhaibheri saka vanoisa inzwi ravo mumunhu zvino ivo voritaura munoona voritaura saka zvino nzira yekuyera nayo munhu iyeye kuona kana zvichiitika nenzira yavanozvitaura nayo zvino kana zvikaitika uye zvoramba zvichiitika saizvozvo zvino katinobva taziva kuti zvinobva kuna ishe zvino isu zvino tine chivimbo zvino chekugadzirira zvinhu zviri kuuya ndinoda kuverenga nzvimbo mbiri kana nhatu mumagwaro mangwanani ano uye ndinoda kuverenga kutanga kubva mubhuku raexodo uye ndinotenda sekunge pachitsauko 4 chaexodo kutanga uye zvino ndinogona kuzivisa pamunenge muchigadzirira kuverenga magwaro aya ndinogona kuzivisa zvandinoda kutaura kwamuri izvo ishe vaisa mumwoyo mangu kuti nditaure nezvazvo mangwanani ano handizive zvavachaita nazvo kuvanhu pamwe zvakanangana nemunhu mumwe chete pano pamwe nemumwe munhu kunze kunyika yematepi mumwewo asi ndinoda kuzivisa mangwanani ano ndinofunga mangwanani esvondo yapfuura ndakaparidza pamusoro pechapupu chechokwadi uye mangwanani esvondo ino ishe vachitendera ndinoda kuparidza pamusoro pechiratidzo chechokwadi chisingacherechedzwi ine hama paoma vaindiudza manheru akapfuura kuti mangwanani esvondo yakapfuura ndakataura pamusoro pechidzidzo ichi kana kuti vakati ndaive ndichitaura svondo ino nezvemharadzano ina dzechechi uye pandakapinda nezuro manheru ndinowanzozvinyora pasi chii handizive kana muchafanira kuita izvozvo kana kwete asi ndine zvinhu zvakawanda kwazvo zvandinoedza kufunga nezvazvo ndinowana chimwe chinhu ndinofanira kuchinyora pasi pabepa maona zvino ndakaenda kunozvitarisa uye zvandaireva nezvazvo dzaisave mharadzano ina chaidzo ndakazvitaura saizvozvo chokwadi asi zvandaireva zvaive zvekuti zvimiro zvina zvehurumende dzechechi uye kuti ndiite izvozvo ndinofanira kuunganidza nhoroondo yakawanda pamwe chete uye zvimwe nguva inotevera ndichave nazvo asi zvinotora nguva yakatirebei kupfuura yandaive nayo nguva yekunzvera kuti ndizviwane nokuti unofanira kudzokera shure kunotora mazuva nezvimwe zvakadaro nekuti imi mose munonzwisisa kuti zviri kwese kwese handiti tinoda kuva nechokwadi chizere chezvinhu izvi tisati tazvitaura zvinofanira kuva zviri izvo chaizvo nokuti takamira pano tiri muhofisi yepamusorosoro iripo pasi rose mushumiri uye akanyanyisa kuva wechokwadi nemazvo akanyatsonanga tinofanira kuve takadaro tinofanira kuimba namwari kuti tizviite zvino mubhuku raexodo chitsauko 4 zvino mozisi akapindura akati tarirai havanganditendi kana kuteerera inzwi rangu nokuti vachati jehovha haana kuzviratidza kwauri zvino jehovha akati kwaari chiiko icho chiri muruoko rwako zvino akati itsvimbo uye akati ikandire pasi zvino akaikandira pasi zvino ikauya nyoka zvino mozisi akaitiza zvino jehovha akati kuna mozisi tambanudza ruoko rwako uibate paruminda zvino iye akatambanudza ruoko rwake akaibata ikashanduka kuva tsvimbo muruoko rwake kuti vatende kuti jehovha mwari wemadzibaba avo mwari waabrahama mwari waisaka namwari wajakobho akazviratidza kwauri zvino jehovha akatiwozve kwaari isa zvino ruoko rwako muchipfuva chako uye akaisa ruoko rwake muchipfuva chake zvino akati arubvisa Onei ruoko rwake rwaiva rwati ndende sechando nemaperembudzi. Zvino akati, isa ruoko rwako muchipfuva zvakare. Zvino akaisa ruoko rwake muchipfuva chakezve ndokurubvisa muchipfuva chake. Zvino tarira, rwaive rwashanduka zvese imwe nyama yake. Zvino zvichaitika kuti kana vachiramba kukutenda, kana kuteerera kuinzwi rechiratidzo chokutanga, kuti vachatenda izwi rechiratidzo chechipiri. Munocherechedza zviratidzo zviviri, uye chiratidzo chimwe nechimwe chaiva nenzwi. Regai ndiverenge ndima 8 zvakare. Zvino zvichaitika kuti kana vachiramba kukutenda kana kuteerera kune inzwi rechiratidzo chokutanga, kuti vachatenda izwi rechiratidzo chechipiri. Zvino zvichaitika kuti kana vachiramba kutenda zviratidzo izvi zviviri kana kuteerera izwi rako, uchere mvura dzomurwizi uidururire paivhu rakaoma. Zvino mvura yaunobuditsa kubva murwizi ichava ropa pavhu rakaoma. Uye zvino muna mutsvene Johane chitsauko 1 nendima 6 tinoverenga ndima idzi kana ndima iyi. Mutsvene Johane chitsauko 1 uye ndima 6 uye kwakanga kune murume akatumwa kubva kuna Mwari, zita rake rainzi Johane. Murume akatumwa kubva kuna Mwari, zita rake rainzi Johane. Uye muna Ezekieri 24:24 ndinoda kuisa gwaro iri imomu ndichiribatanidza kubva mutestamende yekare kuvaprofita kuenda kutestamende itsva, kuitira kuti munzwisise kuti rinofamba nzira yese kubva kuna Exodo kumavambo kusvika kumagumo. Naizvozvo Ezekieri chiratidzo kwamuri maererano nezvose zvaakaita nemi muchazviitawo. Uye kana izvi zvasvika, muchaziva kuti ndini Ishe Mwari. Zvino ngatikotamisei misoro yedu kwechinguvana tichiswedera noruremekedzo kwavari zvino nenzira yomunamato. Mwari Baba, tinouya muzita raMwari waAbrahama, Isaka newaJakobho, Jesu Kristu wakarurama. Tinouya tichiziva kuti achatinzwa, nekuti hatiuyise munhu anga achangobva kupinda muchivakwa, asi tinouya takashinga nokutenda, tichitenda kuti zvaakavimbisa ndizvo zvaachaita. Saka tinokumbira nhasi Ishe kuti mutore mumwe nemumwe wedu ari pano, nzira yose kubva papurupiti kusvika kumashure kwechivakwa, munzvimbo dzose, uye muzarure mwoyo wose, uye mudzingise kunzwa kwedu, kuti shoko raMwari mupenyu riuye kubva kudenga mangwanani ano rigodururirwa mumwoyo yedu, kuti tigotenda apo patinonzwa shoko rashe. Uye sezvaraverengwa kwatiri munzeve dzedu mangwanani ano, uye tinokutendai nokuda kweshoko renyu. Shoko renyu izvokwadi. Uye zvino tichiona nguva dzakaipa dzichiswedera, hasha dzose dzaMwari dzakaungana mumatenga, uye zvinogona kuitika kuti chero nguva panogona kuitika chimwe chinhu kunyika ino yakakusiyai, kuti panozova nekuputika kukuru kumwe kuchazobvisa nyika zvachose pamepu yepasi rose, nechityisidziro seri kwayo yenyika isina umwari ine chidokwa dokwa chekuzviita. Uye vachiziva kuti pachinzvimbo chekuswedera pedyo naMwari, vanoita sevari kutoenda kure, tichiziva kuti bhuku rezvakazarurwa uye nekudzika nemumagwaro akafano taura nezvezuva rino. Zvino ngatitorei yambiro, Ishe, tirege kuva nohusimbe uye nokuvata takabatwa nehope tingati. Ngatisimukei tizvizunze. Dai tave nokunzwisisa nhasi sekwatisina kumbova nako kumashure. Dai mwoyo yedu ikange ichipfuta kwazvo mushure mezuva ranhasi, zvokuti pane nemoto uchatungidzwa mumweya yedu uchitsvaira uchipfuura nemunyika ino, Ishe, uye nechapupu chipenyu kwese kwatinenge tiri. Ropafadzai vanorwara nevanotambudzwa, avo vanoshayiwa, vose vari pakati pedu nevasiri pakati pedu, vanhu venyu kwese zvako. Ropafadzai shoko renyu, Ishe. Chenesai muranda wenyu nevaranda venyu vari kuteerera, kuti pamwe chete tigounzwa pakunyatsocherechedza kuonekwa kwake kupfuura zvazvaiva kumashure muupenyu. Handisi kunamatira ava vari pano chete, asi avo vachanzwa tepi pasi rose, kuti vaunzwe muchechi yamwari mupenyu. Nokuti tinocherechedza kuti pane nzira imwe chete yatinogona kuva nhengo yechechi iyoyi, inova yokuberekwa nomweya. Zvino tinobhabhatidzwa nomweya mumwe mumutumbi mumwe. Mwari, ndinonamatira mumwe nemumwe wavo pasi rose kuti muzviwanire mbiri. Uye dai tagadzirira mweya yedu kuti nekudanidzira kumwe chete pasi rose tigodanidzira kuti kunyange hazvo uyai, Ishe Jesu. Tinokumbira izvi muzita raJesu Kristu. Amen. Chiratidzo chechokwadi chisingacherechedzi. Vanhu vakatsvaka zviratidzo nzira yose kubva kuna Farao kusvikira nhasi. Zvino Jesu akatiudza nezvenguva, nguva pachava nevanotsvaka zviratidzo, ndokutaura kuti chizvarwa chakaipa chizere neupombwe chinotsvaka zviratidzo. Asi zvakadaro vachazogamuchira chiratidzo. Uye chizvarwa ichocho chaizogamuchira chiratidzo cherumuko, icho chinozonge chiri chizvarwa chisina simba, chakaipa uye chizere noupombwe, chinozopiwa chiratidzo chorumuko. Asi segwaro iri riri pamberi pedu muna Ezekieri chitsauko 24 nendima 24, muprofita uyu akaitwa chiratidzo. Uye ndicho chiratidzo chandinoda kutaura nezvacho. Murume uyu akaitwa chiratidzo kuIsraeri. Uye zvichidzika nemumagwaro, Mwari vakashandisa vaprofita vavo sezviratidzo. Uye ivo nguva dzose vagara vasingacherechedzwi, havamboita sevanoona chiratidzo ichocho. Vanogara vachitsvaga chiratidzo chemanyawi. Kunyange vafarisei vemazuva aJesu vakati tiratidzei chiratidzo chinobva kudenga, asi Jesu akataura kwavari kuti vaizowana chiratidzo. Makatowana kare chiratidzo, akati munogona kunzvera matenga, munogona kutarisa chiratidzo ichocho, munoti kana kwakatsvuka kwakakudibira, mangwana kuchave nemamiriro ekunze akashata. Kana dai vaive vakatarisa pachiratidzo, vangadai vakamutarisa vakaziva kuti aiva chiratidzo chamwari kwavari, nokuti zviprofita zvavo pamusoro pake zvakanga zvichizadziswa pamberi pemeso avo, asi vaingove vachiri kutsvaga chiratidzo. Zvinoshamisa sei kuti vanhu vanoita izvozvo, kuti vanotsvaga chiratidzo, icho chiratidzo chiri pamwe navo chaipo, pakati pavo chaipo. Zvino Israeri yakanga yapinda muchinhano ichi, uye dzimwe nguva kurwadziswa uko chiratidzo ichocho chinofanira kupfuura nemakuri kunoshamisa. Marwadzo ayo Jesu akapfuura nemaari kuti aratidze chiratidzo chaMwari kuti akanga ari Mesiya. tinoona pano muprofita wechidiki uyu ainzi Ezekieri aigara ari chiratidzo nguva dzose. Marwadzisiro aakazviita pachake. Imwe nzvimbo pano tinoona paakarara nedivi rake rekuruboshwe kwemazuva 390. Mwari vakamuudza kuti atore binzi nemuto ozvisanganisa pamwe chete ozvibika uye ozviisa padivi pake uye onorara pataira, orara norutivi rwake rworuboshwe iro roga asingapinduki kwemazuva 390. Funga nezvazvo. Zvino ndokuti pinduka kurutivi rwerudyi ugorarapo mazuva 40 zvakare. Zvino akati pano zvaunoona Ezekieri ndokuti nekuti wakatakura kusarurama kwevanhu, zuva rimwe nerimwe ndichariverenga kuve gore kwavari. Kureva kuti zuva rega rega raairarapo zvaireva gore ravaizove muutapwa, uye kuti kusarurama kwavo kwaizorangarirwa kuna Mwari, uye Mwari havaizonzwa minamato yavo zvachose. Asi marwadzo acho ayo murume iyeye aitopfuura nemaari, ko aizova nebasa rei? Vazhinji vakashaya kuziva kuti sei chinhu chakadaro chingave chiine basa kuti munhu aite. Imhaka yekuti vanhu havaverenge shoko uye havanamate. Saka Mwari vanoita zvavanoda uye vanotuma muprofita wavo kuti ave chiratidzo. Vanhu havaverenge, havana basa nekuverenga, uye havana mate nekuti vakanyanyisa vane zvimwe zvekuita. Havagoni kutora nguva yekunamata, uye Bhaibheri rinovabhohwa, harinyatsonakidzi zvakakwana kune zvemazuva ano echimanjemanje kana chero mazuva. Munoziva, ndinotenda kuti ndiPauro akati muri tsamba dzaMwari dzinoverengwa nevanhu vose. Mwari vanoshandisa vanhu sezviratidzo kuratidza zviratidzo zvavo, uye kazhinji chiratidzo ichocho, uye nguva dzose kazhinji, kunze kwekunge chiri nevanhu vakasanangurwa, chiratidzo ichocho hachicherechedzwi uye chinotsoropodzwa, chinoitwa dambe nacho, chinoraswa. Uye nokuonekwa kunyange mutestamende yekare mumazuva evaprofita vaionekwa kuva vari vanhu vakarasika njere. Vaifunga kuti vaprofita ivavo vaiva vanhu vanopenga, kuti paive nechimwe chinhu chakanga chakakanganisika nepfungwa dzavo, uye vaivaona vachipinda kubva murenje nekuita zviratidzo uye zvovodzokera murenje zvakare. Zvino vaiita dambe navo nokuti vakanga vasingazive magwaro. Jesu akaudza vafarisei imwe nguva maererano nezverumuko. Vakati, taiva nemurayiro unoti kana hama ikafa zvino yosiya mukadzi asina vana kwaari, kuti munin'ina wake aizotora mukadzi iyeye zvino oberekera muchakabvu vana vake. Uye vakati, takanga tiine mumwe akanga aine vakoma vanomwe. Wekutanga akatora mukadzi akafa akasasiya mbeu, ndokubva munin'ina wake amutora zvino ndokubva afa. Zvikaenda zvakadaro kusvikira kune wechinomwe. Zvino pakupedzisera mukadzi akafa. Vakati, zvino murumuko. Vakati, zvino achava mudzimai waani pavanomwe ivavo? Oh, ndinoda shoko iroro. Jesu akati, munogara muchikanganisa musingazivi magwaro kana simba raMwari. Oh, aizozviparidza zvakasimba sei nhasi uno dai aive akamira pano. Munogara muchikanganisa musingazivi magwaro kana simba raMwari. Simba raMwari rinobatanidzwa murugwaro. Munokanganisa zvikuru. Akabva aenderera mberi achiti, parumuko havarori kana kurodzwa, asi vakaita sengirozi. Haana kutaura kuti vaizova ngirozi zvino, asi vachange vakaita sengirozi. Zvizenga zvehurume neukadzi zvichange zvisiri mavari. Havarore kana kurodza. Tiri kurarama muzuva rehunhu kana kuti vanhu vanofa, mazuva eumambo hunoguma. Asi riri kuuya zuvapo pachave neumambo husina magumo huchauya, uye umambo ihwohwo husina magumo ndimo muchagara vakadzikinurwa. Avo vakadzikinurwa uye vakawana upenyu hunosiya mutumbi uno hunodzokera kuna Mwari vanohupa huchadzoka zvakare kubva pamuti weupenyu rimwe zuva kuzotonga nokusingaperi. Kuti murume wechidiki uyu, muprofita wechidiki, akazvipira uye akapa upenyu hwake hwese kuti ave chiratidzo kuvanhu vake chemurango wavaizogamuchira, nekuda kwekuti vaive avo vatingadaidze kuti vasina hanya, vaisada kuva nechero hacho chekuita naMwari. Vaive vasingatendi vaprofita ivavo, uye vaingoita dambe navo. Uye asi kunyange hazvo, uye zvisinei nekuti vakanga vasingade kuzvitenda zvakadii, Mwari vakatoona kuti vatochiwana chete. Jezebheri akanga asingadi kubvuma kuti Ahabhu aiva mufundisi wake, asi akanga ari. Mwari vakatoona kuti awana chiratidzo chacho chete. Ndizvo zviriwo nyika ino nhasi. Mwari vakarurama uye vakatendeseka neshoko ravo, havaigona kurega chero chinhu chatiri kuona chichida kuitika pasina chiratidzo pane imwe nzvimbo. Vagara vainacho. Zvino tinofanira kuchitsvaka, uye ndine chokwadi chekuti vanhu vane nzwisiso yakanaka yerugwaro vanoziva matsvakiro. Noa aiva chiratidzo muzuva rake kuvanhu chekutongwa kwaiuya. Noa muzuva rake ainzi mupengo, akanga ari muprofita. Aionekwa semunhu asina pfungwa dzakanaka. Zvino murume uyu aikonga-konga zvake gore negore achivaka areka, apo pasina kana mvura panyika kunze kweyakanga iri muzvitubu. Uye akafanotaura chimwe chinhu chaive chisina musoro kupfungwa dzenyama. Akati kuchauya mvura inouya kubva kumusoro kudenga, pasina kupokana kuti vazhinji vaizoti kwaari, ndiratidze pairi. Wesainzi aizoti, ndinogona kuratidza kuti hakuna mvura kumusoro uko. Asi zvakadaro, kana Mwari vakamuudza kuti yakanga iri kubva kumatenga, Mwari vaizoona nezvazvo kuti shoko ravo razadzikiswa. Zvino kusati kwambove nemvura yaionekwa, kusati kwambova negore mumatenga, kusati kwambonaya kana donhwe, hakuna kumbova nechinhu chakadaro semvura inonaya. Zvisinei, nguva dzose Noa akanga achigadzira areka kuitira mvura inonaya. Yaive umboo hupenyu hwekuti muprofita uyu aitenda zvaaitaura nezvazvo, nokuti akanga achigadzirira. Uye chero vanhu vapi zvavo vanonyatsotenda zvaari kutaura nezvazvo, unozozvigadzirira. Regai ndimire ipo pano kwechinguvana pazuva raNoa, sezvakarehwa naJesu. Ndizvo zvazvichava pakuuya kwemwanakomana wemunhu. Kana machechi nhasi akatenda zvaari kutaura nezvazvo, vanozoita zvaanotaura. Tingave sei tichivaka zvimiro zvikuru zvezvivakwa, uye nezvivakwa zvemamiriyoni emadhora, uye nokupararira kukuru kwemasangano nezvinhu zvakadaro, uye tichiparidza kuti Kristu ari kuuya cherongwa ipi zvayo? Tingaenderera mberi sei takatarisa ungano dzedu todziona dzichizvipatsanura kubva pasimba raMwari, uye dzichipinda mune zvenyika nekuzviunza muchechi, uye kuzvisanganisa pamwe chete, uye isu tozvibvumira nekuda kwemukurumbira, uye nekuda kwemifungo inofarirwa neruzhinji nemisiyano yemasangano achiedza kukura zvakadarika rimwe sangano? Ko, tingararame sei zvatinoparidza, uye nyika inozviona izvozvo? Vanozviziva. Kutozosvikira chinamato chava chinhu chakangofanana nokungovawo nhengo yehumwe urongwa kana kuva wenzanga yechimwe chinhu. Chitendero, ruponeso rwaKristu haisi nzanga, hakusi kujoina chimwe chinhu, chiitiko chipenyu. Zvino Noa akanga ari kugadzira zvaaitaura nezvazvo. Akati, kuri kuuya mafashamo okutongwa pamusoro pechizvarwa chino chisina kururama. Uye Mwari vachadurura kubva kumatenga mvura inonaya, uye vachazadza pasi rose nemafashamo. Uye akanga asiri kungoita izvozvo chete, asi akanga achigadzira nzira yokupukunyika nayo uye achidanira vanhu kuti vauye kwairi, asi vaisatombomuteerera. Asi Noa semuprofita aive chiratidzo kuchizvarwa ichocho, chiratidzo chaitaurwa zvakaipa nezvacho. Munhu aifungidzirwa kuti aive munhu anopenga, achigadzirira chimwe chinhu chekuti pakanga pasina umboo chero kupi zvako kana wakatombovapo wekuti chaizombofa chakashandiswa. Asi ndiyo nzira iyo vanhu vanoita sekufunga nhasi. Vanogona kufunga nezvenzvimbo yekuvanda mabhambu. Nzvimbo yekuvanda ichakubatsirei? Ipo pasiri kuzombova kana nemuti kana dombo zvichasara panyika. Isu tine nzvimbo yekuvanda, muKristu anayo. Sezvo ndakataura masvondo mashoma akapfuura, kana ndakafunga pane imwe nzvimbo ndiri munzira, haisi nzvimbo yekuvanda, inzvimbo yekuira mukati, yatinowira mairi kutanga nemusoro, nemwoyo wedu wose, uye nemweya wedu wose, nepfungwa dzedu dzose muna Kristu. Areka yaMwari yechengetedzo. Asi Noa mupengo, achionekwa sekudaro muzuva iroro, kubudikidza neupenzi hwekuparidza uye achiita chiratidzo pamberi pevanhu, achivapa yambiro, akapomera nyika mhosva, akapomera nyika mhosva nekuvaka areka ipo pasina mvura yekuti iyangarare mairi. Akapomera nyika mhosva, Bhaibheri rakadaro, Bhaibheri chitsauko 11. Akapomera nyika mhosva uye akaponesa imba yake iye nekugadzirira nekuva chiratidzo chaMwari chekutongwa kuri kuuya kwezuva iroro. Chinhu chinobwinya chakadini. Makore akazotevera pakauya chimwe chiratidzo. Akanga ari Mozisi muprofita, ndiye aiva chiratidzo chaMwari kuIsraeri. Vakanga vagara kwemakore 400 vari muuranda. Mwari ndokuvagadzirira chiratidzo, vasarirwa nenguva pfupi kuti vadzikinurwe. Zvino akanga ari chiratidzo cherudzikinuro kuIsraeri, uye nechiratidzo chokutongwa kuIjipita. Noa aive chiratidzo cherudzikinuro kuvanhu vake, uye chiratidzo chekutongwa kunyika yakarasika, uyo asingatendi. Mvura chaidzo dzakafushira nyika uye dzikanyudza nyika ndidzo dzaive dzoga nzira yokuponesa Noa. Chinhu choga chaigona kumuponesa waiva mutongo. Chinhu choga chichaponesa chechi nhasi mutongo, Mwari vachiisa kutonga papuranga manzi. Asi Noa akaparidza zvimwe chetezvo, akava chiratidzo. Uye zvino Israeri mushure memakore 400 vakatanga kuchemera rudzikinuro. Zvino Mwari havafi vakazvizarura uye nekuzviratidza kusvikira vanhu vavo vagadzirira kugamuchira zvavanoratidza. Zvino chii chingataurwa ipapo pacho? Kana zvaivezvo zvekuti Mwari vakatosiya nyika ino yakashama, vanoziva zviri nani. Mapepa nawo akazvibuditsa zvikatenderera nekutenderera nekutenderera. Zviratidzo zvekuuya kwake zvakaburitswa. Zvino vanoramba vachienderera mberi sokunge vasingazviteerere, havana kana pembedzo. Tiri kumagumo. Mwari vanongotumira vaprofita vavo kana vanhu vachida muprofita. Mwari vanotumira chiratidzo chavo kana vanhu vagadzirira chiratidzo. Asi nyaya yacho iripo, vanhu havawanzo vanosvika panzvimbo yavanoda manyawi, kana kuti vachada zvimwe zvekuti tiratidzei chiratidzo chinobva kudenga. Asi kana Mwari vatumira chiratidzo, ivo havadi kuchiona. Saka chakavanzwa kumaziso evakachenjera nevakangwara, kuti chizarurwe kuvacheche vachazodzidza havachicherechedzi chiratidzo. Israeri yaifanira sei kunge yakaziva akazvarwa mwana uya akaisvonaka? Pavakatarisa kumusoro ikoko uye vakaona nenguva yemakore avairarama maari, vanhu vako vachava vatorwa kwemakore 400 munyika yevatorwa. Asi ipapo ndichavabuditsa. Vaifanira kunge vakaziva kuti nguva yakanga yava pedyo, uye pavakaona mwana uya akanaka azvarwa, zvekuti kunyange mai nababa Amuramu naJokebhedhi vakanga vasingatyi mirayiro yamambo. Zvino vakanyatsomisa murwizi chaimo maiva nemakarwe, hapana kana rimwe ravo raigona kumuruma. Vakaona kuti paiva nechiratidzo asi havana kuita hanya nacho, vakanga vasina kuchigadzirira. Mwari vakamuunza mukati chaimo ndokumuisa mumuzinda wafarao chaimo, ndokurega farao achimurera nokumupa dzidzo yose yaigona kuwana kuratidza Mwari maitiro avanoita zvinhu, ndokubva vamutora kuseri kwerenje ndokumuita kuti akanganwe zvose nezvayo. Farao aive amudzidzisa kumashure kwacho, Mwari vakanga vave kumudzidzisa. Farao akave nemakore 40 ekumudzidzisa, ndokubva Mwari vazotora makore 40 ekumudzidzisa ndokumuita kuti akanganwe zvose pamusoro payo, kudzidzisa kwemunhu nekudzidzisa kwaMwari. Farao akanga achidzidzisa mwanakomana kuzova mutungamiri, mumiririri wenyika, kuzove muto, murwi, kuitira mumwe Farao aizouya ozobata Ijipita iri panzvimbo dzayo dzokumusorosoro, achiwisira pasi mamwe marudzi ose nekwaita kuti abhadhare mutero kuna Farao. Asi Mwari vakamutora kuseri kwerenje, vakazvibvisa zvose kubva maari, uye vakamuratidza munguva yemaminiti mashanu negwenzi raipfuta kuti vaiva Mwari mupenyu, uye vakabvisa kutya kwose maari ndokumugadzirira. Akanga ari chiratidzo. Mwari vanoda kuti vanhu vavo vanamate. Zvino Israeri payakanga yanyatsooneserwa pachinhano chakadaro chekuti vakanga vasisakwanisi kuenderera mberi, nguva yavo yakanga yakwana, uye mitoro yavo yakanga yorema kupfuura zvavaifunga, ipapo vakabva vatanga kunamata. Zvino vanhu pavanotanga kunamata, Mwari vanobva vatangawo kunzwa. Yakanga yava nguva yokuti shoko ramwari rizadziswe. Zvino nokudaro Amuramu naJokebhedhi pavakaona kuti yakanga yava nguva yokuti shoko rizadziswe, vakatanga kunamata kuna Mwari. Zvino kazhinji avo vanonamata ndivo vanenge vaine mutoro vacho vanowana chimwe chinhu. Ndiavo vanonamata vakagadzwa naMwari kuti vadaro. Tanga tichitaura mangwanani ano tiri patafura yekudya kwemangwanani, patanga tichikurumidza kudya tosti nezvimwe zvakadaro kuti tiende kuchechi, pane chimwe chinhu chataurwa pamusoro pemumwe murume akange aive kure nepano, akanga adzokera pakuputa fodya mushure mekunge apodzwa kenza. Ndikati zvinonzwisa tsitsi. Saka zvino mumwe abva ataura ndokuti ndicho chinhu chinonyanyisa kunetsa kubva machiri chiripo, kuputa midzanga. Ndati ndinozviziva nokuti idhimoni. Zvino ndati idhimoni, uye ndikati zvino haugone kuimisa kunze kwekunge simba raMwari riri pamusoro pako. Ndinoziva nezvevamwe varume vaviri mukukura kwangu, vari vaviri vaida kuva vanhu vaMwari. Mumwe wavo pandakangomutungamirira kuna Kristu akatanga kubatidza mudzanga, aiputa mapakiti 5 kana 6 pazuva ongogara pasi, zvino achingobatidza mumwe kubva pane mumwe wacho zuva rose. Zvino akaedza kubatidza mumwe mudzanga, zvino chimwe chinhu hachina kumubvumira kuzviita. Akafamba achienda kuchitofu asingazive kuti magwaro anopomera zvinhu izvozvo, ndokuvhura chitofu ndokukanda pakiti yacho muchitofu, iye zvakabva zvatopedza nyaya yacho. Apo mumwe womuchinda aida kuva muKristu, uye akaedza nepaaigona napo, akachema kuna Jehovha. Akairega kwemavhiki maviri kana matatu, zvino paakazobengenuka ari muchinhano ichocho akabva atanga kupenga. Zvinaka zobengenuka ndokuzvana ari kunze muchivanze chekuseri achikongora kongora chigaba achipenga akamhanyira mumba nekukurumidza chaiko ndokutora midzanga yake ndokuputa pakiti yose asati abuda mumba manheru iwayo ungori mumwe uchiteverwa nemumwe maona mumwe akadanwa hapana munhu angauya kwandiri kunze kwekunge baba vangu vamukweva uye vose vandakapiwa nababa vachauya kwandiri yambiro yacho yairevei waiva upenyu kune mumwe akahuona haukwanise kuuona kunze kwekunge mwari vauzarura hwakavanzwa kubva kumaziso evakachenjera nevakangwara uye hukazarurwa kuvachechi avo vachadzidza ndizvozvo chaizvo amurava muna Jokebhedhi vakaziva kuti nguva yakanga yakwana nguva yakanga yave pedyosa uye ndinoda kutaura izvi ndichiri kutaura nezvazvo haasi uyo anoda kana uyo anomhanya ndimwari vanonzwira tsitsi ndizvozvo ndimwari saka nhasi regai izvi zvinyire vakadzika kana nhasi mwari vakakudana uye wozvipatsanura kubva kuzvinhu zvenyika uye simba rinobwinya ramwari rakakuchenesa kubva pane zvinhu izvozvo unofanira kuva munhu anofara zvikurusa munyika paive nemamiriyoni aizozviita dai vaigona asi havagoni hazvisi zvavo kuti vave nazvo rino ndiro zuvapo chechi iri kudanirwa kunze yakapatsanurwa yakasiyana nezvaisimbova hongu vanhu pavakatanga kunamata israeri payakatanga kunamatira muprofita mwari vaive nemuprofita wacho mwari vaive nemuprofita wacho nguva dzose nokuti mwari vanogara vari mberi kwavo vakanga vaine munhu wacho akagadzirirwa asi vakanga vakamirira kuti vanhu vatange kunamata vanhu vange vachimuda zvakafanana sei ndingati nezvazviri nhasi uno chatinoda nhasi haasi mumutsiridzi haasi mumwe munhu werimwe sangano guru anoita kuti mapoka ose auye pamwe chete chatinoda nhasi muprofita akatumwa kubva kuna mwari nemharidzo ichapomera nyika mwari vanogona kunge vaine munhu wacho kana vanhu vakangozvigadzirira munoziva zvandiri kutaura vane zvichida vanaye pane imwe nzvimbo munyika asi vanhu vanotofanira kuzvida mwari havangosundidzira zvinhu zasi muhuro mako unotofanira kuzvida vakaropafadzwa avo vane nzara nenyota yekururama nokuti ivo vachagutswa ndizvozvo mushure mekunge mozisi acherechedzwa mushure mekunge vanhu varo vaziva kuti vaida mutungamiri vakatanga kunamata vakatanga kunamata kuti mwari vatumire mutungamiriri kana mumwe munhu anozovabuditsa zvino vakavatumira murume muprofita ndicho chaiva chiratidzo chavo zvino dai murume uyu akanga asiri muprofita kana dai akasimuka akati ndiri nyanzvi yezvemauto israeri yaive nekodzero yekusatenda murume iyeye nokuti mwari munguva dzose pasina kumbokundika vanotumira muprofita taura imwe nguva mubhaibheri yazvakambova anogara nguva dzose ari muprofita wavanotuma nezvanzi naJehovha kunyange Dhavhidha pachake nyanzvi hurusa yezvemauto iyo Israeri yakambova nayo uye zvakadaro Dhavhidha aive muprofita zviro kwazvo akanga ari aive muprofita Dhavhidha vakanga vakamirira kuti vanhu vave nechishuwo mumwoyo mavo chekunzwa muprofita uyu wavaizotuma chokwadi taiva neboka rakati rakadaro risina kudaro zvakazoratidza pava paya kuti vakanga vasiri raiti vese vaive vakangobatwa nemanyawi zvino bhaibheri rakati gurumwandira rakanga rakavhengana rakaenda navo zvakaitei zvakaunza dambudziko kunze uko murenje uye nguva dzose chishamiso chinoitwa ndinoshuva kuti dai ndaigona kuita kuti izvi zvinyure mukati zvakanaka nguva yese iyo mwari vanotumira chimwe chinhu panova nechino chitevedzera chakashata chenyama chinoenda pamwe nacho nguva dzose nguva dzose chimwe chinhu chinonyepedzera kuchitenda chinonyatsogara pamwe nevanhu asi muprofita wamwari wechokwadi anogara nezvanzi naJehovha haazombofa akabva pagwaro iroro kana akatumwa namwari mozisi akanyatsogara negwaro mwari vakati ndichavabuditsa Vakati kuna Mozisi, ndakutuma kuti uite basa racho. Uye Mozisi aive nechiitiko. Akanga asangana naMwari. Akanga aine shoko rashe. Chikonzero chinoita kuti Mwari vatumire vaprofita ndechokuti vane shoko rashe. Shoko rashe rinouya kuvaprofita. Uye kana asina shoko rashe, saka haasi muprofita. Kune kutevedzera kwakawanda kwenyama vachiedza kutaura kuti ivo vaprofita mukudzika nemazera ose, asi vanogara nguva dzose vachibva pashoko rashe. Asi muprofita wechokwadi anonyatsogara pashoko. Zvino musakanganwa chirevo ichocho. Muprofita wechokwadi anogara nezvanzi naJehovha. Jesu akatiyambira mumazuva okupedzisira zvaizoitika. Asi muranda wechokwadi, muprofita wechokwadi, haambokundikani kugara nezvanzi naJehovha. Mozisi akagara naJehovha. Akanga ari chiratidzo. Akanga ari chiratidzo kuIsraeri kuti zuva ravo rerudzikinuro rakanga rava pedyo. Uye akanga ari chiratidzo kuIjipita kuti zuva rokuguma kwavo rakanga rava pedyo. Nokuti vakanyura imomo mugungwa rakafa pamberi apo hondo yose yaFarao. Vakanga vasvika pamagumo esimba remauto avo. Uye muprofita akanga ari chiratidzo chekuguma kwenyika. Pafungei kuti Mwari mukuru sei, uye kuti vanoshanda muunyoro hwakaita sei. Zvirokwazvo, kana vasina kudzidza vachigona kuzvinzwisisa, vakadzidza vanotofanirwa. Kana nhapwa dzaive mumakomba emadhaka emuIjipita vakanzwisisa kuti akanga ari muprofita akabva kuna Mwari, uye nguva yakanga yaswedera, ko muzinda waFarao waifanira kunge wakatozonyanyisa kuzviziva sei? Asi ndiyo mhando isingazvizive. Ndiyo mhando inozvipotsa nguva dzose. Mozisi iyeye wakati amira akatarira nepamahwindo iwayo pavana veIsraeri vaya vaipfuura nepo kuIsraeri, kuna Farao vakanga vari nhapwa nembwa. Kuna Mozisi vakanga vari vasanangurwa vaMwari. Bhaibheri rakataura kuti Mozisi akasarudza, akazvisarudzira kuti atambudzikire kuzvidzwa kwaKristu. Akati ipfuma huru pane mafaro ezviri, nekuti aizobhadharwa nomubayiro. Mozisi akaziva kuti ava vakanga vasiri vana ganya matoko. Ava vaiva vanhu vane vibiso. Iye pachake aiziva kuti aiva ani. Haikwanisa kuvaudza. Vanofanirwa kuzvicherechedza ivo pachavo. Aiziva pachake kuti basa rake raiva reira raifanira kuitwa. Aiziva kuti Mwari vakanga vamubutsira chinangwa ichi, asi haikwanisa kuvaudza. Uye chero bedzi vakanga vari mapofu mazviri, haana kumbozvizarura pachake pachena kusvikira vazvicherechedza. Zvino vakaona chiratidzo ichocho uye vakachiziva. Akati, ndichapa Israeri chiratidzo. Tora chimuti ichi chishandure kuita nyoka. Vakasateerera kune izvozvo, ipapo ibva waisa ruoko rwako muchipfuwa chako woruburisa kunze, wozvipodza pamapere embudzi. Zvino vanozozvitenda. Uye zvakare kana vakasazvinzwa, tora mvura muNairi zasi uko woidururira panyika yakaoma, mvura yose inobva yavaropa. Chaiva chiratidzo chenyika. Vanhu vachachitenda. Apo avo vakagadzira kuchigamuchira vachachitenda kana vaona chiratidzo chaMwari chichifamba. Asi nyika inofanira kuva nechimwe chinhu chakasiyana. Nokudaro vakaipa yose chiratidzo. Mwari vakashandisa murume. Murume akazvininipisa muprofita kuti ave chiratidzo chekuguma kwechinhano chenyika iyoyo zasi ikoko. Mwari titumirei mumwezve. Tisimudzirei mumwezve. Kana vanhu vaMwari vakatanga kunamatira akadaro, vanozomusimudza. Ndivo vanhu vanofanira kuwana mutoro iwoyo. Vanofanira kumuka. Vanofanira kucherechedza. Vanofanira kuziva zuva ratiri kurarama mariri, uye nemamiriro ezvinhu akatipoteredza vasati vatombomuka. Unozoramba uchingorarama sezvawagara uchiita. Ndinofanira kuvaka imba itsva gore rino. Ndinofanira kuwana mota iri nani kupfuura yekwaJones. Ndinofanira kuita izvi. Oh, zvakawanda kudai pane izvi. Kana waziva hazvina basa, izvozvo chaizvo. Asi unofanira kuziva hama kuti zvinhu zvose izvi zvichaparara. Jesu akati, musatya uyo anogona kuuraya mutumbi, bomba reatomic reRussia. Musatya uyo anogona kushandura mutumbi uno kuuita guruva rematombo akanyungudika mumaminetsi mashoma asi ichikai iye anogona kushandura mutundi saizvozvo nokukandira mweya wacho mugehena ndizvozvo pandaitaura nachiremba ndiri muchipatara apa amai vangu pavakanga variko aitaura nezveukuru hwesainzi kushanda pazvinhu zvakasiyana zvemuviri nekuisa mushonga mauri nekuona kuti sei waizouraya humwe utachiona uye wosiya chizenga cheupenyu ndakati zvinoshamisa zvakaisvonaka ndakamuteerera kwechinguva asi ndakati chiremba zvakanaka ndinozvifarira izvozvo zvakanaka chaizvo zviro kwazvo ndii ndinotenda mwari nokuda kwaizvozvo asi tarisai mungupedza upenyu hwenyu hwese mukuedza kutsvaga chimwe chinhu pachisikwa asi madii pane imwe nguva mambofunga nezvokuti ndiani akachisika ndiani akachigadzira ndiani mugadziri wacho mwari ndiwo mugadziri wacho musiki mukuru zvikuru sei pane zvisikwa zvaakasika sei tichinyanya kukoshesa zvisikwa tisingafungi nezvemusiki akasika matenga nenyika uye akagadzira mutumbi neupenyu anokwanisa kuzviparadza chero nguva yaada nekuti ndezvake ichi chinova chinhu chinoshamisa kwazvo kushanda pamuviri wemunhu tinozvikoshesa izvozvo vanogona kuendesa ziso rabva kune mumwe munhu kuenda kune mumwe votora tutambo tudikidiki tuya uye votora ziso kubva muburi reziso remumwe munhu voriisa muburi reziso remumwe munhu zvino munhu iyeye ogona kuona neziso iroro chinhu chakaisvonakisa zvaimboitika kuti kana amai pavainge vava kunopona mwana uye mwana wacho onge asiri kugona kuberekwa vakava vakaumbwa saizvozvo kuti mwana haaigona kuberekwa amai nomwana vari vaviri vaifa zvakanga zvirizvo asi kaive kashoma kwazvo kawaimbonzwa nezvazvo zvaive zvakasiyana pamwe kana kusatomboitika asi nhasi vanogona kutora amai vavo mushure mekunge vatova muchinhano chekusungunuka mwana uye kana apo amai vacho vachitori kupinda munguva yekupona ivo vanogona kuendesa amai vavo mukamuri vovapa mushonga mushoma wekuvakotsirisa vobvisa mwana iyeye votopona semudzimaiwo wese votora mwana tinozvikoshesa izvozvo ndiudzei urongwa humwe chete ukavhara vharuvhu kunze kuno pane imwe nzvimbo paurongwa hwemafambiro emvura iyi muguta zvinotarisa zvinoitika pavharuvhu huru yacho unoiputitsa asi zvakadaro tinogona kugura gumbo kudimbura ruoko zvino neshura ramwari vanoendesa ropa iroro neimwe nzira munguva pfupi pfupi vorimhanyisa neimwe nzira kuponesa upenyu hwomunhu iyeye ndiani anogona kuita izvozvo ndiudzei cheka tsinga cheka paipi huru kunze kuno pane imwe nzvimbo yemvura painenge ichipomba kubva pavharuvhu ichaitei imbozviedza kamwe chete uone zvinoitika hapana imwe nzira yekwekuendesa nako inofanira kutoputika pavharuvhu dai mwari vasina kugadzira nzira yekuti ropa iri rizviendese nekumwewo pakarepo rikangodzoka kamwe kumwoyo zvino unobva wafa pese pawaibaya munwe wako rwaive rufu pakarepo pese paunocheka pane imwe nzvimbo pakavhura tsinga kana chimwe chinhu rwaitova rufu pakarepo ukacheka chigunwe chako unenge watofa ndizvo zvoga raizonomhanyira richidzokera mumwoyo zvakare zvaizokuuraya asi mwari zvino tinofunga kuti zvinoshamisa tinofunga kuti zvinoshamisa uye tinotenda izvo sainzi yakaita vanokwanisa kusunga tsinga idzodzo uye vodziita kuti dzisabuda ropa zvose izvozvo zvakanaka asi ndiani wacho akagadzira izvozvo maona tinotarisa pazvisikwa zvose uye tokanganwa musiki wazvo maona tiri kutarisa pazvinhu zvakasikwa tokanganwa chinhu chese chemweya ndizvo zvatinoita zvino vaprofita vamwari ndivo vane shoko ravo ndicho chikonzero vanhu vachivatenda ndicho chikonzero mwari vakati kuna mozisi vakataura kumashure uko muna genesi kakawanda muna exodo nzira yose kana kukauya mumwe pakati penyu ari wemweya kana muprofita zvino tichaziva sei zvinhu izvi vakati kana akataura chimwe chinhu uye chikaitika otaura chimwe chinhuzve choitika zvino zvitendei maona ndicho chiratidzo saka vanopa shoko ravo kwete kuvatungamiriri kwete kuvadzvanyiriri asi kuvaprofita Khrushchev haasi chiratidzo kunyika kwete changamiro Hitler akanga asiri chiratidzo kunyika asi kumwe kunhu pane imwe nzvimbo mwari vane muprofita akazvininipisa akamirira nguva yacho ndiye chiratidzo chichapomera nyika uye chichaponesa chechi muprofita Eriya aiva chiratidzo muzuva rake muprofita Eriya kune aive muporo akanga ari chiratidzo cheshoko ramwari kutongwa kuijipita nerudzikinuro kuisraeri kana vaida kumutenda zuva riya raiva rizere nechivi raeriya apo israeri yose yakanga yadzokera shure pana mwari vakanga vadzokera muchivi vakanga vakanganwa urongwa vakanga vakanganwa pamusoro pekutungamirirwa vachibuditswa namwari uye najehovha mukuru akazarura gungwa dzvuku ndokuvabuditsa muijipita uye nemuprofita mukuru samozisi aive pakati pavo vakanga vazvikanganwa tinozvikanganwa imi mamethodist munokanganwa John Wesley imi malutheran munokanganwa Martin Luther imi mabaptist munokanganwa John Smith vazhinji vedu tinokanganwa Charles Finney mukuru pane vose zvinonzi zvikamu 97 kubva muzana zvevakatendeutswa naFinney vakaramba vakabatirira zvikamu 75 kubva muzana zvevamudi zvakadzokera shure mukati megore uye vawesley boka reutsvene raingoramba richidzokera shure asi Finney aive nezvikamu 97 kubva muzana muchinda mudiki kwazvo muteta ane manza akabuda achienda kupurupiti ndokutarisa ungano iyoyo saizvozvo zvino vanhu vaifenda nokuti akagara mumakwenzi rimwezuva kusvikira mweya mutsvene womubata akadaro akanga ari chiratidzo kusvika kumagumo anenge makore 200 akapfuura cherumutsiro rukuru urwo rwakanga rwaitwa naWesley nevamwe uye nekutongwa kwaizouya akanga ari chiratidzo chizvarwa ichocho chaive chizere nezvivi uye kuti Eriya aigona sei kumira ipapo akashinga uye asingatsukunyuki ari oga pasina munhu aiva naye asi akanga ari chiratidzo chamwari vamwe vafundisi vose vakanga vaenda naAhabu nenzira yechimanjemanje vakanga vava vechimanjemanje muchizvarwa ichocho asi kuti Ahabu wekare kana kuti Ahabu mutana uye neupfumi hwake hukuru zvino zvakaunza kereke yese muchikato kana kuti kwete chikatorike asi chinhu chakada kuita zvimwe chetezvo kupinda mukunamata zvifananidzo zvakanga zvavapinza munzvimbo yekuvazinyekenyeke vamwe vaigona kunamata nenzira iyi uye rumori rusununguko unogona kuita chero chaunoda uye ndokupinda mumhando yechimiro chakadaro uye kuti Eriya akamira sei ipapo akashinga nezvanzi naJehovha mwari tipeiwo varume vakadaro akanga asingatyi kuudza Jezebheri nezvechinhano chake akanga asingatyi Ahabhu akanga asingatyi kuti akanga akanganisa akamira nekushinga nokuenda kuna Ahabhu uye akati kunyange dova haringadonhe kusvikira ndaridana amen aiva chiratidzo kuchizvarwa ichocho chizere nezvivi israeri akachiona here kwete vakamuseka vakaita dambe naye akafanotaura kuti kwaizova nekushayikwa kwemvura kuti kwaizovapo nedambudziko nzara kushayikwa kwechikafu uye akaprofita asingatyi akamira ari oga nezvanzi naJehovha akati ishe vakauraya vechokwadi vese vakauraya vese ndini ndega ndasara ndakamira neshoko renyu dambudziko raiva rei shoko ramwari Eriya aida kugara neshoko aive muprofita chaiye vamwe vaprofita vakanga vati asi ka hazvina mutsauko wakanyanya wazvinoita Jehovha havana basa nazvo munoziva Jehovha vane basa nazvo rinofanira kuva shoko ravo zvino Eriya akamira akashinga pashoko iroro nezvanzi naJehovha mwari vakamupa chakavanzika chidiki rimwe zuva vakati ndine 7000 Eriya vauri chapupu kwavari kunzi kuno ivo havana ushingi hwakakwana kuti vabude uye vazvitaure vakahwanda kwese mumakwenzi asi zvakadaro mumwoyo yavo varanda vangu havana kumbopfugamira Bhaari vanotya kuzviita asi ndiri kukupa chiratidzo uye uri chiratidzo mira kunze uko womira pashoko rangu ndichakuchengeta vape chiratidzo haleruya mwari titumirei chimwe chinhu chakadaro achava chiratidzo cheshoko ramwari uye vimbiso yese yakavimbiswa namwari ichatsigirwa mumunhu iyeye nokuti iye chiratidzo chiratidzo chakakanganwikwa vakafunga kuti Ahabhu akanga ari mambo mukuru uye marudzi ose aimutya zvakanga zvakatokwana asi Eriya aiva chiratidzo cheshoko ndiye muprofita wechokwadi chiratidzo cheshoko Saka, pakanga ari chiratidzo cheshoko. Havana kumutenda. Vakanga vasina basa naye. Akanga ari chiratidzo kuchirikadzi. Apo Mwari vakamutuma kubva pagomo rekameri, kubva pa kumusoro kurukova rweKeriti. Vakamutumira zvasi ikoko mushure mekunge apiwa chikafu nemakunguo uye rukova rwapwa. Akaenda zvasi kuimba yechirikadzi. Inzvimbo yakadini yekuti muparidzi aende. Asi akaenda zvasi ikoko nokuti Mwari vakamudza kuti aende. Asi vakaenda zvasi ikoko ndokuti ndamurayira kuti akupe zvokudya. Chirikadzi yaifanira kunge iri chiratidzo. Iye aifanira kunge ari chiratidzo apo. Yakanga iri kunze uko, yakanga iine huku wakakwana kubika keke rimwe uye iyo nemwanakomana wayo woridya. Chakakwana choku uye nemafuta akakwana muchinu yekuisa muupfu yekubikisa nawo. Yakati, ndiri kunze kuno ndichinhonga zvimiti zviviri. Pamangwanani iwayo anotyisa aipisa aibhebha. Apo mumwe murume mutana aive akazara ndebvu dzekumeso, bvudzi jena rakarembera kumusana kwake, akafamba panze ipapo uye musoro wake une mhanza uchipenya. Akazembera pagedhi akati, ndipewo mvura shoma yekunwa. Ndokuti, pamusoro pazvo, undivigire chimedu chechingwa muruoko rwako. Keke, akati, handina hupfu hwakakwana. Ndiri kunze kuno zvino ndichinhonga zvimiti zviviri kuti ndigadzire mwanakomana wangu keke duku. Ndinongori neunokwana kuti ndigadzire iye neni, ticharidya tozofa. Akati, usatya, nokuti zvanzi naJehovha. Ndiye munhu watinoda. Kwaisa yekuti zvino zvinogona kuitika, hanzvadzi, zvinogona kuitika. Handizive, kwete, kwete. Eria aiva nechokwadi. Zvanzi naJehovha. Chirongo ichocho hachizoperi, kunyange chinhu ichocho hachizoome, kusvikira zuva iro Mwari vachanaisa mvura panyika. Amen. Hezvo kaizvo. Chaifanira kuve chiri chiratidzo chakamukwanira. Iye anomiririra kereke nhasi. Mushure mekunge Eria agara naye kwechinguva chiduku, aiva nemwanakomana mudiki akarwara. Urwere hwake hwakanga hwakaipa kwazvo zvokuti akanga asisina mweya wokufema maari. Akafa. Zvino akaitei? Chechi akatoona kare zviratidzo izvozvo. Asi chaizvo, panongouya kanjodzi kadiki nokukurumidza anoda kupomera chechi mhosva nokuda kwayo. Aida kupomera Eria mhosva. Akati, imi munhu waMwari, zvino makauya pano kuzondirangaridza zvivi zvangu uye nokutora upenyu hwemwanakomana wangu. Eria akatora mwanakomana wacho akakwira mukamuri yepamusoro maaiva achakumusoro ikoko. Akamuradzika pamubhedha wake iye ndokuzvambarara pamusoro pake akati, Ishe Mwari, hareruya, dzosai mweya womukomana uyu. Zvino mwana ndokumuka. Akamudzosera zasi. Mukadzi iyeye akatarisa mwana ndokuzomutarisa akabva aziva kuti pane chaivepo. Akati, neinzvi ndava kuziva kuti shoko ramwari riri mumuromo menyu. Amen. Akanga ari chiratidzo kuchirikadzi iyoyo. Akaona simba ramwari uyo anoraramisa kana kugona kuuraya, achimutsa mwana wake akafa kuupenyu. Akati, neizvi ndinoziva kuti muri munhu waMwari. Akazviziva. Marudzi nhasi angazviseka sezvaakaita kareko. Havana kuzvitenda. Asi mudzimai iyeye aiziva zvakasiyana. Chakanga chiri chiratidzo ipapo, sezvo akanga ari chiratidzo chakamutsa mwanakomana wake akafa achidzoka kuupenyu. Vaprofita ivavo zviratidzo zvaMwari nguva dzose. Eria paakadanira mangange akati, kana Mwari vari Mwari, vashumirei. Kana Bhaari ari Mwari, mushumirei. Haringavi here zuva rakanaka kuna Eria nhasi? Kana zvematongerwo enyika zviri Mwari, zvishumirei. Chii chatinacho mune zvematongerwo enyika? Chii chatakaita? Hatina chimwe kunze kweboka reuoyi. Hatina chinhu, asi takarasikirwa newese pose pose, shamwari dzese dzatiinadzo munyika mose. Pano vhiki rakapfuura ndokurasikirwa nedzimwe nyika mbiri kana nhatu dzichienda kucommunism. Tiri kubhadharisa vanhu mutero uye tichitora mari yavo uye toitumira ikoko kunopa vanhu ivavo chikafu. Vanotendeukira kucommunism pavanongosimukira. Unyengeri izvozvo. Tinozviti tiri makristo. Ngativei semakristo zvino. Kwete nekuvadyisa zvinhu zvakadaro. Zvine zvishoma zvinova munhuwo zvake ane mwoyo wakanaka achaita izvozvo. Chinamato harusi ruponeso. Vanhu vazhinji kwazvo vanovhiringidza chinamato neruponeso. Chinamato ndechekupa zvekudya kuchirikadzi nevarombo nevamwe vakadaro. Ndicho chinamato. Asi ruponeso ndiko kuzvarwa patsva, kuuya wakaberekwa patsva. Izvozvo zvakasiyana. Chinamato chimahomedi, chinamato. Kune zvinamato zvakawanda. Zvino kumusoro pagomo rekameri, zuva riya paakadanira mangange, uye akadana Ahabhu nezviuru zvavaprisita vaiva vemutemberi yemasangano avo akavadana pagomo rekameri akati uyai kumusoro kuno sanganai neni kumusoro kuno ndichamisidzana neboka rose akaitei akanga aine zvanzi najehovha akanga asingatyi akati bayirai nzombe danai bhaari regai mwari anopindura nemoto ave mwari saka zuva rose kusvikira kubva mangwanani kusvikira shure kwekudya kwemasikati vakasvetukira paaritari vakazvicheka-cheka nemapanga vakazhambatata vakadanidzira Eria akafamba achikira nekudzika akati wedzerai kudanidzira pamwe atora rwendo rwokunoraura kana zvimwewo ari kunze achitevera kana zvimwewo nokuti aive nezvanzi najehovha aive akagutsikana aive neshoko ramwari hama hanzvadzi chii chimwezve chinodiwa nemunhu kunze kwevimbiso yamwari mwari vakati vaizozviita ndiabrahama akaona kuti mwari vaigona kuita zvavakanga vataura pamusoro pazvo akaziva kuti mwari vaigona kuzviita nokuti mwari vakataura kudaro saka iye saka iye akavadana kuti vauye kumusoro ikoko uye saka vakazvicheka-cheka ndokuzhambatata nekudanidzira zuva rese kusvika pachibayiro chemanheru zvino Eria tarisai kuti akazviita sei chinhu chekutanga chaakaita kwakanga kuri kukungurutsa matombo 12 pamwe chete mwari havana kupatsanurwa masangano anopatsanura makereke asi kwete mwari mumwe akati uri mukristu here ndiri mubhaptisti saka hazvina kusiyana nekuti wanga uri nguruve woti ndiri mumethodhisti saka hazvina kusiyana nenguruve zvakare kuna mwari ndinoti uri mukristu here kuva mukristu unofanira kunge wakafanana nakristu uina mwari mauri uine mweya mutsvene sewakawa pazuva rependekosti kwete mamwewo manyawi asi ndinoreva pendekosti chaiyo maona ndizvozvo ndiri mupendekosti ndiri muhanes ndiri mutrinity ndiri ini zvangu zvakangofanana nekutaura kuti wanga uri chimwewo chinhu hazvireve chinhu kuna mwari zvinopatsanura ndizvo zvakanga zvakaitika zasi ikoko pakati pevafundisi vavo asi Eria akakungurutsa matombo 12 aya pamwe chete kuratidza kuti mwari ndimwari mumwe ari pamusoro pavo vose akakungurutsira pamwe chete saka paakaunganidza pamwe chete saizvozvo akauraya nzombe ndokuisa pamusoro pearitari pamusoro pehuni akati zvino kuti mune nechokwadi chekuti hapana kunyepedzera mune izvi endai munonditorera zvirongo 12 zvemvura zvino akanyatsototesa huni idzodzo nemvura hareruya aida kuratidza kuti mwari vaive mwari nokuti sei akanga aine zvanzi najehovha akanga ari muprofita aiva neshoko ramwari ndizvo zvavakaita zvavakaita nezuva iroro kana vakati vachakubudisa muchechi vachaita izvi zvimwewo kana wakababatidzwa muzara jesu nezvimwe zvinhu zvose izvi zvakasiyana zvakadaro hazvina maturo izvanzi najehovha munhu akanaka umwe usiku akauya akataura neni akauya akandimbundira ndokuti hama Branham akati ndinoda kukubvunzai chimwe chinhu akati kana mukangotirerutsei zvishoma zvinhu izvi zvamuri kutaura nezvazvo ndikati chii akati rubhabhatidzo rwese urwu akati makereke emuchicago neose kwakapoteredza anongokudai zvakanyanya asi vanotya kuti muchataura izvozvo ndikati chokwadi ndichazvitaura zviro kwazvo ndichazvitaura akati zvinoka ndicho chinhu chega chavanopesana nemi ndakati zvino havana chavanopikisa ini handisi iyeye wacho akazvitaura mwari vakazvitaura ndinopikisa chero mumwe wavo kuti auya azviratidze kuti hazvisizvo maona akati zvakanaka munoona mumwe munofanira kubvumirana uye moita yanano ndizvo zvimwe chete zvavaida kuti aite amen mwari havarerutsi kwete changamire havarerutsi akati zvino hama Branham ndinoda kukubvunzai chimwe chinhu ko mutumwa wajehovha akati tese tinotenda mutumwa wajehovha mutumwa wajehovha akakuudzai here izvi ndikati handina basa kuti mutumwa wajehovha anoti kudini kana ari iye mutumwa wajehovha achataura izvozvo asi kana akataura zvimwe zvakasiyana ainge asiri mutumwa wajehovha ndakati zvisinei nezvakataurwa nemutumwa kana chimwewo chinhu pauro akati kunyange ngirozi inobva kudenga ikakuparidzirai imwewo ivhangeri ngaive yakatukwa ngirozi nemunhu wese chimwewo chinhu chenyama chakazvichutumadza chinotaura nezvengirozi joseph smith brigham young nemapoka akasiyana-siyana anotenda zvakatsauka veadventist nezvimwewo zvose vanoona mhando dzose dzezvinhu zvakasiyana-siyana zvakadaro asi zvinogara zvichipesana neshoko asi mwari vanotsigira shoko ravo ishoko ravo ndakati ishoko rashe chokwadi zvose zvandati ndamboziva ndakazvidzidziswa navo handina kumboenda kuseminari kana kuchikoro zvinobva kwavari asi ndakati kuri kuti zvaipesana kana zvaipesana naro handaimutenda nokuti ndiro shoko ramwari ndiro rokutanga zvimwe zvese ngazvezvenhema shoko ramwari garai naro saka Eriya paakapedza akatotesa nemvura matanda iwayo kwese zvako nezvirongo 12 zvemvura ndokuzvidururira pamusoro ipapo akabuda kunze ikoko akanyatsodzikamira zvake sei mwari havagone kunyepa mwari vakamuudza akati ishe mwari waabrahama isaka newaisraeri ngazvizivikanwe nhasi kuti muri mwari uye ndiri mudanda wenyu uye ndaita izvi pakurayira kwenyu nokuti izvanzi najehovha ndaita izvi nokuti mandiudza kuti ndizviite nokuti zviri maererano neshoko renyu ngazvizivikanwe zvino kuti muri mwari zvino moto wajehovha wakaburuka ukapedza chibayiro matanda aive akatota nemvura ukapedza matombo nezvimwe zvose ndokutora zvose ipapo israeri yakadanidzira 7000 vaya regai mwari vave mwari Eriya zvakanaka sei kuona muviri mudiki iwoyo wakare waitaridzika kuperezeka wakaondoroka wakangounyana chimuti chidiki ichocho muruoko rwake chinhu chidiki chemafuta chakarembera padivi pake chimedu chedehwe regwai chakamoneredzwa paari handiti vaizomuisa mutirongo nhasi kana akafamba munzira asi vanorega vakadzi vachipfeka zvikabudura asi zvechokwadi havazoiti izvozvo munoona saizvozvo vachibuda saka zvino asi pano vano heunoyo achidzika achidarika necheukoo achidarika nepachikomo nechimuti ichi zvino gomo rekamera risika nzvimbo kadiki kadiki kasina chinhu kari pakati pegwenga igomo guru rinoenda rakati chinjikei seizvi uye rokwidza kumusoro uye ronotarisana negungwa zvino Eriya naGehazi vakamhanya nzira yose vachikwira kumusoro zvino Eriya akawira pasi nechiso chake ipapo ndokutanga kuchema kuna mwari nemusana wake wakafuratira kumadokero kune zuva makore matatu nemwedzi mitanhatu hapana kana dova rakanga rambodonha akati kuna Gehazi enda unotarisa uye uone kana paine chiripo gore rinenge rabuda riri pamusoro pegungwa mira pagomo iri wakatarisa necheuko akati handisi kuona chinhu akagara ipapo chaipo mwari kana vanhu ava vakatendeuka kana vanhu ava vadzoka kwamuri kana vakagadzirira kubva pane zvose izvi zvisina maturo uye vodzoka kushoko renyu zvino muri mwari kuti mupindure shoko renyu regai nditaure zvimwe chete nhasi torai masangano aya muaparadze kanganwai nezvemusiyano wemasangano uyu uye moita kuti vanhu vadzoke kushoko ramwari kunyatsoita zvarinorayira ndichakuratidzai kuti kuna mwari vachiri kugona kupindura nemoto vanhu ngavadane kuna mwari regai dane munhu vanhu ngavadanire muprofita mwari vachamuisa panzvimbo ndinodenha marudzi kuti aite izvozvo wirai pasi nechiso chenyu mugodana kuna mwari kuti vatumire mudzikinuri uye muone zvinoitika ungozviitai kamwe chete mwari vachapindura mwari vanozviita nguva dzose akawira pasi ndokuti mwari ngazviitike nhasi vanhu ava vakambokupikisai vanhu ava vakapatsanurwa mumhando dzose dzemasangano kunze uko asi nhasi mazviratidza pachenyu muri mwari zvino vanhu vati rasai bhari zvino ndauraya zviuru izvozvo zvevapirisita vabva munzira zvino ishe zvidziviso zvose zvaenda zvipingaidzo zviduku zvaitiparadzanisa mumethodhisti anoda kuuya kuzonamata nemubhaptisti mubhaptisti anoda kuuya nemapendekosti vechokwadi mumwoyo zasi uko 7000 vaya vakatendeka asi havagone kuzviita kana vakadaro vanodzingwa mumachechi avo vamwe vavo havana basa nazvo vanouya zvakadaro ndizvozvo asi regai vese vaparadze kusaonerana zvakanaka ikoko uye vaungane pamwe chete zvinovoti tichakanganwa zvitendwa zvese izvi pano zvemakatekazi nezvese zvatikuverenga kubva pazviri ngatidzokei kushoko rajehovha tarisai zvichazoitika ipapo mwari vachavamutsira muprofita vachazviita zvechokwadi achanyatsoriunza zasi chaiko kwavari kana vakagadzirira kurigamuchira kutanga vanofanira kunyengetera mwari vanomirira hazvishamisi here kuti mwari vanoda kuti vanhu vave nechikamu mazviri jesu paakatarisa pagoho akati gohwo raibva vashandi vashoma imi kumbira ishe wegohwo akanga ari iye imi namatai kwandiri kuti nditumire vashandi mugohwo rangu ndechimwe chikamu chaunofanira kuita mwari vakamirira chechi yavo kuti ivadane vakagara vachizviita. Mwari vakamirira nhasi kuti vanhu vadane muranda wavo kuti abate basa, uye muranda uyu haakwanisi kubata basa kusvikira vanhu vanamata. Israeri haina kukwanisa kupinda pambasa zasi uko nezviratidzo nezvishamiso kusvikira wawira pasi nezviso zvavo vakanamatira mudzikinuri. Mwari vaive nemudzikinuri wavo. Mwari vaive nemuprofita aive akamirira ikoko murenje. Vakamuchengeta ikoko kwemakore 40 vakamirira kuti vagadzire kunamata. Asi pavakagadzirira ndokutanga kunamata, Mwari vakabva vatumira mudzikinuri. Mwari vachaita zvimwe chetezvo nhasi kana vanhu vakangoungana pamwe chete votanga kunamata. Zvakanaka. Akanga ari chiratidzo kuvaprofita venhema ivavo uye nokuna Ahabhu kuti akanga ari muranda waMwari. Akanga ari muprofita waMwari. Zvino akanga ariwo zvakare chiratidzo kuIsraeri kuti aigona kuvhara matenga kana kuzarura matenga paaidira. Chokwadi aiva. Ndiudzei mumwe anogona kuvhara matenga. Ndiratidzei mumwe anogona kuvhura matenga kunze kwaMwari. Uye shoko raMwari kana kuti vaprofita vane shoko raMwari. Mikaya, chiratidzo kuna Jehoshafati. Mikaya aive chiratidzo kuna Jehoshafati chekuti Mwari vanochengeta muprofita wechokwadi aripo. Zvino cherechedzai, aiva nevaprofita 400. Ahabhu aiva nawo. Zvino akadana vaprofita 400 ivavo. Zvino vakamuudza muhumwe, uye zvakadaro pakadzika mumwoyo iwoyo waJehoshafati munhu waMwari. Akaziva kuti pane chakakanganisika. Akaziva kuti paive nechakakanganisika. Akati, hamuna mumwezve here? Mushure me 400 vakamira ipapo. Akati, ava vose vaprofita, vaprofita vaJehovha, havo mamethodist, mabaptist, mapresbyterian, maunitarian, ini zvangu, matrinitarian nemarudzi ose akasiyana-siyana. Tinavo vose pano. Uye mumwe vanoti, iyi inyika huru sairipo, hatina chekutya. Semukomana mudiki ari kuridza muridzo ari mumakuva, munoziva. Apo iye achitya zvake, musanetsika nazvo. Akati, asi hamuna here mumwezve? Akati, oh hongu, pane mumwezve pano asi. Akati, ndinomuvenga, maona. Akati, anogara achitaura zvakaipa pamusoro penyika ino. Anogara achitaura kuti chimwe chinhu chakaipa chichaitika kwatiri. Jehoshafati akati, ndingada kumunzwa. Oh hongu. Aiva chiratidzo zvisinei nekuti machechi mangani kana masangano. Mwari vachine muprofita anogara neshoko. Jehoshafati akaziva kuti Ahabhu akanga ari kuzoparara, nokuti muprofita wechokwadi uya Eriya akanga ari chiratidzo kumarudzi. Akati, imbwa dzichananzwa ropa rako kuuya kuno. Ndizvozvo aiziva kuti Jezebheri pamwe naye zvakanga zviri kuzovawana. Anoziva kuti zvakadaro, maona. Zvino Mikaya akati, iwo vakauya kwaari ndokuti, zvino ndichakutaurira kana uchida kupinda mubatanidzwa unoteera, ndichakuudza zvaunoita. Ingobvuma kuti vaparidzi vese ava vari raiti, waona. Muudze kuti endai zvenyu kumusoro. Uye akati, iwe chingobvuma. Akati, ndichakuudza zvatichaita. Tichagadzira, tichaona kuti upinde musangano redu kana ukangoita izvozvo, unoona. Kana ukangorerutsa pane zvishoma zvezvinhu zvauri kutaura nezvazvo, iwe chingoratidza. Enda unobvumirana navo, enderera mberi navo. Ungafungidzira here muprofita wechokwadi waMwari achibva pashoko raMwari? Ungadaro here? Zvino varume ava vakati, asi takaona chiratidzo. Vaprofita 400 ava tinoziva, tiri vaprofita, tinoziva nokuti tiri vaprofita. Mikaya akati, handipokane kuti makaona chiratidzo. Handipokane nazvo nepadiki zvapo kuti zvamakaona chiratidzo. Asi hachisi maererano neshoko racho. Ameni. Akati, ndakaonawo chiratidzo zvakare. Ameni. Oh, nhai vedu. Akanga ari chiratidzo. Akanga ari chiratidzo. Akati, ndakaona chiratidzo. Uye ndikaona Israeri semakwaya akapararira pachikomo asina mufudzi. Zvino mutariri mukuru uyu bhishopu akaendapo ndokumuwatsura pamuromo. Akati, mweya waMwari waende ipipo wabuda mandiri? Akati, uchaona kana wava mujeri. Uchaona. Iye Ahabhu akati, isai muchinda uyo mujeri, mupei chingwa ichi chokutamburira, uye mupei mvura yokutamburira kuti anwe. Akati, kana ndadzoka murugare. Akati, ipapo ndichazoshanda naye. Mutana Mikaya akamirapo nezvanzi naJehovha. Akati, kana mazodzoka, Mwari havana kutaura neni. Ndizvozvo. Aiva chii? Akanga ari chiratidzo chokuti vaprofita vaJehovha, vaprofita vaMwari, vanogara neshoko raMwari. Ukave nemuprofita anoti unofanira kubhabhatidzwa mumadunhurirwa aBaba, Mwanakomana, Mweya Mutsvene, muprofita wenhema. Kana uchiti kune muprofita pakati penyu anoti kune vaMwari vatatu, muprofita wenhema. Hakuna rugwaro rwechero chazvo. Ndizvozvo. Asi muprofita wechokwadi waMwari achagara neshoko iroro. Zvino kana chiratidzo chake chichipesana neshoko iroro, haasi muprofita wechokwadi anobva kuna Mwari. Hapana mubhaibheri chero munhu akambobhabhatidzwa mudunhu rirwa raBaba, Mwanakomana, Mweya Mutsvene. Tarisai Pauro kumusoro uko muchirongo muJudha mudiki, aine mhino yakakombama, ane mhanza, akarara ikoko achigara makore 20 mujeri reRoma. Akanyora tsamba idzi. Zvino munofunga kuti muparidzi wechikadzi aifungei pamusoro paPauro paakati, madzimai ngavanyarare mumakereke, handivatenderi kutaura. Ndinofungidzira kuti vangadai vakashanda naye chaizvo. Munofunga kuti mabhishopi iwayo akafungei? Mabhishopi iwayo paakataura zvinhu zvose zvakasiyana izvi. Regai zvinhu izvi pano neizvi pano, zvese izvizvo. Pauro achivaudza, ndianiko muchinda uyu zvakadaro, muchinda uyu akarara kumusoro uko muchirongo? Asi akanga asangana naJesu, aiziva zvaitaura nezvazvo. Uye kubva muboka rimwe chete iroro, mushure mekufa kwaPauro, vakazopedzisira vaumba kubva muboka iroro ramabhishopi nevepamusorosoro kukanzuru yeNaisia, uye yakaumba chechi yekatorike ichibva pashoko raMwari. Ndipo pakapinda Baba, Mwanakomana, Mweya Mutsvene vako. Ndinodenha ani zvake, chero kupi zvako, chero nyika ipi zvayo, kuti vazvipikise. Zvanzi naJehovha, rubhabhatidzo uchishandisa dunhu rirwa rekuti Baba, Mwanakomana, Mweya Mutsvene nderwenhema. Zvanzi naJehovha, ndinorayira mumwe nomumwe wenyu ari pano kana ari patepi asina kubhabhatidzwa muzita raJesu Kristu kuti abhabhatidzwe zvakare muzita raJesu Kristu. Pauro muna mabasa 5:9 kana 19:5 akati, makagamuchira Mweya Mutsvene here kubva zvamakatenda? Vakati, hatizive kana kuine chinonzi Mweya Mutsvene. Akati, zvino makabhabhatidzwa nerupi? Vakati, takabhabhatidzwa asi kwete murubhabhatidzo rwechikristu. Baba, Mwanakomana, nemweya mutsvene harusi rubhabhatidzo rwechikristu. Hakuna mukristu akambobhabhatidzwa saizvozvo mubhaibheri kana kwemazana emakore mushure mebhaibheri. Chitendwa chechikatorike uye hachisi dzidziso yechikristu. Ndiratidzei mubhaibheri. Unyengeri, kushanda kwemadhimoni. Handisi kureva kuti vanhu vakabhabhatidzwa saizvozvo vakadaro. Mwari vane vanhu vazhinji kunze uko nhasi vasingazivi zviri nani. Asi nguva yasvika, tinofanira kudzoka kushoko kana tichitarisira kuti Mwari vashande muzuva rino sezvavakamboita kare. Ndakati kuna amai vangu vava kufa vasati vafa, ndakati, amai, pandakava mukristu semukomana, ndakatanga kutsvaga nekuona. Ndaiziva kuti kuna Mwari kubva muzviratidzo zvamunoziva nezvinhu zvakaitika mukufamba kweupenyu. Ndakati, zvino ndakaona chechi yekatoriki yakati, ndisu chechi yacho, hazvina mutsauko wazvinoita zvinotaura Bhaibheri. Tinotenda izvozvo kuva zvakanaka, asi ndisu chechi, zvatinotaura Mwari vanozvisunga kudenga, uye saka zvino vanozviita nenzira iyi. Iri nderimwe boka. Marutherani akati vakarasika, tinozvitenda nenzira iyi. Mabhaptisti anoti vese vakarasika, tinozvitenda nenzira iyi. Uye kune mazana emapoka iwayo. Nhai, ungave nekutenda sei? Nderipi ravo riri right? Pane chinhu chimwe chete chiri right ndakange ndisingachizive panguva iyoyo. Ndakati, amai, ndakadzokera kubhaibheri ndokuwana nzira iyo vaapostora vaivo kutanga kuti imhando iyi yechechi yavaiva nayo, madzidzisiro avaiita nezvinhu zvavaiita. Ndakazviita nemonemo nenzira yavakazviita, nenzira yakataura Bhaibheri, uye ndakawana zvibereko zvimwe chetezvo. Amen. Regererewo chirevo ichi, asi kunaka kana kuipa kwechinhu kunooneka nekuchiedza. Ichokwadi, ndakawana zvibereko zvimwe chete zvavakawana.
Yes.
Hongu, saka haugone kuvaka chivimbo mune chimwe chinhu chine nzira 900 dzakasiyana dzekuenda neuku neuko. Zvino ndokuzoona mubhaibheri kuti Jesu akati pachake, kana munhu akatora shoko rimwe kana kurishandura mubhuku rino, chero ana achawedzera chinhu pariri kana kubvisa chimwe chinhu pariri, mumwe cheteyo achabviswa chikamu chake chemubhuku reupenyu. Zvakaratidza kuti aive nezita rake ipapo ndizvo, asi richabviswamo. Tinofanira kudzoka kushoko iri. Denga nenyika zvichapfuura, asi shoko rangu harifi rakakundika. Hongu, changamire. Regai izwi remunhu wese rive nhema, rangu rive chokwadi. Akadaro Jesu. Ngatigarei neshoko. Hongu, ini zvangu. Hongu, Jehoshafati aiziva kuti Mwari vanochengeta muprofita chaiye wechokwadi anogara neshoko ravo uye asingarerutsi pariri. Kwete, changamiri. Akanyatsogara naro 400 vachipikisana naye nezviprofita zvavo zvakare, asi rakanga riri shoko raMwari rine chiratidzo chimwe chete nezvimwe. Uye ndinoti nhasi uno, chatinoda nhasi murume muprofita anosimuka pakati pedu, uye achagara neshoko raMwari zvisinei nekuti ani zvake anoti kudii kana chero zvakataurwa nesangano. Mikaya akanga asina vaibatirana pamwe naye. Mozisi akanga asina vaibatirana pamwe naye. Noa akanga asina vaibatirana pamwe naye. Hapana kana mumwe wavo chete akangova nevaibatirana pamwe naye. Zvose zvinopesana navo. Asi ivo zviratidzo mumazuva akaipa, Mwari vasati vatumira kutonga, uye Mwari vanochengeta shoko ravo, uye vanoda kuti shoko ravo richengetwe nevanhu vavo. Ishe ngavarumbidzwe. Zvino ndava kusvika pakuvhara kwemaminitsi mashoma zvino. Zvino nyatsoteererai. Vakanga paine murume akatumwa achibva kuna Mwari. Zita rake rainzi Johane, muprofita anova chiratidzo. Jesu asati amboya panyika kuzozvizivisa, akatumira muprofita pamberi kwake. Ko akazviita here? Akatumira muprofita Eria weTestamende yekare. Akaprofitwa kuti achauya musimba raEria weTestamende yekare. Aizova muprofita anova chiratidzo zvokuti Jesu akanga achiuya kuti paizova naMesiya aizouya. Zvino Johane paakabuda murenje akanga ari chiratidzo chokuti Mesiya akanga ari munzira yake. Johane paakaonekwa, Israeri yaifanira kunge yakaziva kubudikidza nevaprofita vavo. Ndipo apo vanhu vanozvipotsa, havatendi vaprofita vavo, havatendi. Hatitendi kuti zvakataurwa naPetro zvakanga zviri zvechokwadi pazuva rePentekosti. Havatendi kuti ndizvozvo. Havatendi zvakataurwa naPauro zvimwe chetezvo zvakaitwa naPetro. Akati kana mutumwa anobva kudenga achiparidza rimwe shoko ngaave wakatukwa. Havatendi izvozvo, maona? Havazvitendi. Uye havana kutenda vaprofita vavo. Dai vainge vakaziva, vangadai vakaziva kuti Isaya akati pachava neinzwi reuyo anodanidzira ari murenje richagadzira nzira pamberi pashe. Vaifanira kunge vakazviziva. Aive muprofita, muchinda wevaprofita. Akavaudza asi havana kuzvitenda. Kwete kwete. Akati kuna Mesiya ari kuuya. Murume uyu akanga ari murume akatumwa kubva kuna Mwari. Oh hama. Akanga asina vaimutevera. Mwari vakamupa vateveri. Boka duku sezvavakaita Eria. Mwari vakamupa vateveri vake. Haana kuvawana kubva kune rimwe sangano rezvematongerwo enyika. Akaparidza shoko. Akagara pashoko raMwari. Mwari ndokumupa boka duku. Eria akagara pashoko raMwari. Mwari vakamupa boka duku. Murume uyu akanga asina vaibatirana pamwe naye. Akanga asina vateveri. Akanga asina vaibatirana pamwe naye. Akanga asiri wesangano ripi zvaro. Hapana chaikumbira. Uye hapana chaaitya. Akanga ari Johane. Sei. Akanga ari murume akatumwa kubva kuna Mwari. Dicho chikonzero akamira. Akanga ari Eria akamira ipapo kuratidza kuvanhu kuti Mesiya akanga achiuya. Akati ndini inzwi reuyo anodanidzira ari murenje sezvakataura muprofita Isaya. Gadzirirai kusangana naShe. VaFarisei nevaSadhusi vaya vakamira kunze uko vaiitirana nharo pamusoro pemabhacha avo nezvimwe. Ipapo pavakanga vachiitirana nharo uye vachikakavadzana pamusoro pazvo, pakati pavo chaipo pakabva pasvika Mesiya achifamba. Johane akati, tarirai hoyo uyo. Haleruya. Mutarisei akanga amuziva. Hoyo uyo akamira pakati penyu chaipo zvino. Panguva ingangoita saiyoyo, matenga akatinyira. Jesu akafamba achipinda mumvura. Zvino Johani akapupura achiona mweya waMwari wakaita senjiva uchiburuka. Inzwi richidanidzira, uyu ndiye mwanakomana wangu wandinoda, wandinofarira kugara maari. Oh, ini zvangu, ini zvangu. Johani akati, zvino ini ndinofanira kuderera. Iye achikwirira. Oh, muprofita wakadini. Chiratidzo kuIsraeri. Hongu changamiri. Akanga ari murume akatumwa kubva kuna Mwari. Kunyange hazvo baba vake vaiva mupurisita. Oh hongu. Baba vake Zakaria vaiva mupurisita. Asi macherechedzo here? Mwari havana kutomborega muprofita iyeye achivhengana nemasangano avo. Baba vake vangadai vakamutora vakamuendesa kuchikoro chebhaibheri. Kusangano guru rakati rakati. Vakamuita mushumiri akanaka munoziva, uye vakamudzidzisa zvose nokumupa zvinhu zvakawanda zvaaisafanira kuva nazvo. Asi Mwari havana kutomborega mweya wake uchisvibiswa. Munonzwisisa here? Havana kukwanisa kurega murume iyeye achivhengana nemasangano. Akanga asiri wechero rimwe ravo, asina boka. VaFarisei, VaSadhusei kana vaHerodhi kana chero chipi zvacho charingava, Mwari havana kuzvibvumira. Akazvarwa zvakatsaurwa. Akanga ari mwana akatsaurwa. Akanga ari muprofita. Baba vake vaive mupurisita asi havana kumutendera kuti avhengane nevanyengeri vavo vose nezvitendero zvechiFarisei nezvimwe. Chii chavakaita? Vakamutora vakaenda naye kurenje ndokumudzidzisa mugwenga. Kudzidziswa kwakadini? Amen. Vakamudzidzisa nechiitiko. ndizvo zvakanakisa pakuziva Mwari. Paakabuda ainyatsoziva kuti basa rake raiva rei. Mwari vakasimbisa basa iroro. Vakazvisimbisa papi? Parwizi. Zvino kana ukakwanisa kubatanidza ipapo nepaya, maona, parwizi. Akati, ndiri inzwire uyo anodanidzira ari murenje. Gadzirai nzira yashe, ruramisai nzira yavo. Johane, murume akatumwa kubva kuna Mwari. Mwari havana kutombomurega achisvibiswa nazvo. Vakamudzidzisira murenje naMwari. Havana kumudzidzisa muzvikoro zvavo, kwete mufundo yavo yeBhaibheri. Dai vakazviita angadai akarovedzerwa nezvinhu zvaungabuda nazvo muzvikoro nhasi. Marudzi ose ezvikoro, kwete bedzi Presbyterian, Baptist neMethodist, asi zvikoro zvePentecost zvakangoipa zvimwe chetezvo. Chero chipi chezvikoro zveBhaibheri chinovabuditsa imomo. Oh, kuuya kwake wakataura mweya waIsaya. Kuuya kwake, kuuya kwaJohane kwakafanotaurwa mumagwaro. Isaiah 43 yakati, ndichatumira mutumwa wangu pamberi kwangu agadzire nzira. Kana kuti aiva Maraki 3 akati, Maraki 3 akati achatuma mutumwa wake pamberi pake, muprofita, muprofita wekupedzesera akataura nezvake. Chinhu chekupedzesera chakataura nezvake. Rangarirai bhuku rekupedzesera reTestament yekare rakataura kuti Eria aizouya kuvana veIsraeri, Mesiya asati aratidzwa. Magadzirira here? Bhuku rekupedzesera muBhaibheri zvakazarurwa rinotiratidza kuti kuchava nekudzoka kwake nezuva rokupedzisira kukereke yemarudzi. Chiratidzo. Vanozvipotsa kwazvo. Akaprofita kuti achauya zvakare. Kuuya kukuru kwechipiri kwashe kwave pedyo kusvika. Munamara chitsauko 4, muna zvakazarurwa zvakare chitsauko 3, inotiudza kuti achange ari pano mumazuva ekupedzisira. Mumwe chete iye achamira pamukaha akamiririra vanhu neboka duku raachapiwa naMwari. Achauya mumazuva ekupedzisira. Mwari vakataura kudaro, achange ari chiratidzo kurudzi rwuno rwemarudzi kuti nguva yake hapachina. Uye rangarirai, paanoonekwa panzvimbo, nguva yava pedyo. Ngatinamatei kuti Mwari vamutumire. Nguva yave pedyo. Mushure mekunge shumiro yake yapera, Mesiya akazviratidza. Kana mukuru uyu angouya mumazuva ekupedzesera, achipedza shumiro yake, Mesiya achabva azviratidza. Zvichava saizvozvo. Nguva yave pedyo. Saka ngatichitonamatai. Chitotangai kunamata. Chiratidzo chake chaakapiwa naMwari kuchizvarwa chino chicharatidza zvaari. Munhu wose achachiziva. Mwari vachachisimbisa. Acharatidza zviratidzo nezvishamiso zvisina kumbobvira zvaitwa panyika nacho. Handirevi kugwina-gwina, kuzunguzika nekutaura nendimi. Achatsigirwa neshoko raMwari sezvaive zviri murume uyu. Sei! Akaprofitwa kuti achauya muna Maraki 4 nazvakazarurwa 3. Nokudaro, achauya. Hapana chichamumisa, ari kuuya. Amen. Achange ari pano. Amen. Vanhu ngavawire pasi nezviso zvavo nhasi uno, uye vatange kuchema kuna Mwari, uye mozotarisa zvinoitika. Munozomuona achiratidzwa nesimba. Hongu changamiri. Maererano negwaro, maridzo yake echiratidzo ichava kudzorera. Ko, yake icha, tichamuziva kuva akaita sei? Tichaziva sei kuti ndiye wacho chaiye? Unoziva, Israeri yakazvibvunza pane imwe nguva, umo muna Deuteronomy chitsauko 20, ndima 20, ndinotenda ndiyo. Akati, ko, tichaziva sei kuti uyu ndiye achava wacho chaiye? Tinoziva sei? Mwari vanotiudza kuti tichamuziva. Chii chaachaita? Achange achidzorera mwoyo yevana kumharidzo yepamavambo yePentekosti pakutanga kwacho. Oh, ini zvangu. Chiratidzo chisingacherechedzwi. Chiratidzo chemazviro kwazvo, uye vanochipotsa. Vanogara vachidaro. Kudzokera kuchechi yechokwadi, maridzo yechokwadi, achamira ega achipikisa sangano akashinga uye asingatyi, aine zvanzi naJehovha. Haana sangano raanorerutsira. Haazoine chekuita nechero ripi zvaro. Haazombonyengerera nokuda kwechii zvacho. Anenge akananga pashoko chaipo. Zvanzi naJehovha. Mwari vachasimbisa shumiro yake nezviratidzo nezvishamiso, kuzarurwa kukuru kweshoko nekuunza kuvanhu. Izuva rakadini? Rava pedyo. kuda achamira sezvakaita Petro naJohane mushure pazuva rePentecost. Mushure mePentecost pavakanga vazadzwa nomweya mutsvene vabhabhatidzwa ipapo vakamira mudare iroro reSanhedrin. Vakamira ipapo neushindi hwose hwavaigona kumira nahwo. Apo vakati, tinokurambidzai kudzidzisa muzita raJesu zvachose. Akati, zvakanaka here kuti tikuteererei imi kana Mwari? Tongai henyu pakati penyu vasingazive vasina kudzidza. Amen. Vaiva vaprofita. Vaiva vaprofita vakazodzwa naMwari. Vaiva zviratidzo zvemweya mutsvene. Vaiva vaprofita. Vaiziva vakanga vakangofanana naJohane. Vakambenge vari kumusoro ikoko paPentecost zvino vakawana chimwe chinhu. Vakanga vasina kufanana nevazhinji vevaparidzi vedu nhasi, vokuzviitisa voga, vachizvirumbidza nesangano guru ravainaro kuti vangani vatinavo mumapoka edu makuru. Tinomira nesangano guru, tinoita basa guru rechimishinari. Oh, nhai vedu. Oh, tine mhomho huru kupfuura vamwe vose. Chiichocho, madhonzero ezvematongerwo enyika. Ndinoda kuti munyatsoteerera maminitsi maviri matatu anotevera. Madhonzero ezvematongerwo enyika. Chokwadi, ndataura chimwe chinhu maminitsi mashoma apfuura. Munoziva zvandiri kutaura nezvazvo. Chiratidzo chakaprofitwa. Ndachisiya chakadaro ndikazviisa mumaoko enyu. Maona, zvino kwete imi chete pano, asi avo vachanzwa. Zviri mumaoko enyu, itai chero zvamunoda nacho. Imi namatai uye muona Mwari vachifamba panzvimbo. Vatarisei vachizadzisa shoko ravo. Vakamirira apo mabhomba eatomiki uye vanhu vari kutya nePentagon havazive zvokuita nezviratidzo zvisinganzwisisike mumatenga nezviedza zvinobhururuka nezvose zvakafanotaurwa naMwari. Yasvika nguva yekuti Eria auya ari pane imwe nzvimbo asimuke panzvimbo. Regai vanhu, regai boka duku iroro. Vanosara ivavo vashoma vaachapiwa naMwari. Regai vashoma ivavo vakasara vatange kudana kuna Mwari. Uye moona zvinoitika. Pachava nemangange enyika. Pachava nesimba ravasina kumboona kumashure. Dambudziko racho nderekuti panguva ino nguva ichange yavaperera ipapo. Mikova ichange yavharwa. Saka rangarirai, tave panguva yekupedzesera. Namatai! Tarisai nhasi yatinoti shumiro. Chii chatinacho? Zvino mukuvhara ndinoda kutaura izvi. Chii chatinacho? Hatina chinhu. Vamwe vevatungamiri vedu vakurusa, vavhangeri vedu vakurusa, mumwe wevavhangeri vedu vakuru akati, kana ndikakwanisa kuwana gumi kubva muzana nevandakatendeutsa vachakabatirira pagore, ndichatenda zvikuru. Apo kunyange kusvika kuna Fini aive nezvikamu 97 kubva muzana vavo. Pauro aiva nezana ne mazana nemazana. Mumwe aiponeswa uye aive akanyatsozadzwa hama. Aienda kunoudza mumwe womunhu, aizoudza mumwe womunhu, uye aizoudza mumwe womunhu. Vakasvika mumamiriyoni sei. Vaiva nechimwe chinhu, vakanga vari pashoko. Nhasi tinongofunga nezvemapoka makuru. Chii ichocho? Isangano rezvematongerwo enyika. Kana tikauya, mumwe muvhangeri mukuru akauya muguta, chii chinouya kutanga? Boka revarume. Kana vose maMethodist, maBaptist, maPresbyterian, vose zvavo vanoita kaboka kwokuti ivo ava vanogona kungoparidza izvi uye haagona kuparidza izvo uye haakwanisi kuparidza izvi asi anogona kuparidza izvi. Chii chamunacho? Zvino vanofamba vachiendako. Madzimai, ndiri kutaura pamusoro pemaPentecost. Vakadzi vanopinda imomo kumusoro kuaritari. Vanoramba vachingokumbira. Ndagara ndichipesana nekudanira vanhu kuaritari. Regai ndichitongozvitaura. Handitendi maari. Hamuna chinhu chakadaro mubhaibheri. Munhu angauya sei kunze kwokunge Mwari vamudana? Hawaikwanisa kumudzivisa. Haudi kuti udane chero chinhu. Mwari vakamudana. Kudanira vanhu kuaritari ipfungwa yechimethodist. Ndizvozvo kudanira vanhu kuaritari. Vanovabata voti, John, unoziva mai vako vakafa kare kare. Hongu hama ikoko hakusi kutendeuka. Pano usiku ushoma wapfuura takava nekuratidzwa muluvhu kwemukadzi akaunzwa ari mubhokisi akaiswa papuratifomu yemuimba yezvombo. Mazana evanhu zvikanzi mhanyirai kuaritari. Vhangeri harisine kutyisidzira. Hakusi kunzwira tsitsi. Kutendeuka kwekunge wanyatsopomerwa. Tarisai pamisangano iyi, vavhangeri vakuru ava. Uye kunyange mushumiro yangu diki yakaninipa, ndisingatombozvisiyawo. Dzimwe nguva ndinonzwa sekunyara kubuda. Ndizvozvo. Chii chatinofanira kuita? Kumira nekusheedza vanhu kuaritari tovanyengetedza. Vasikana vadiki vanouya kumusoro ikoko uye vese vachitsenga havo chingamu voti, mwana ndiende. Madzimai aya anouya kumusoro ikoko nevhudzi rakagerwa nezviso zvakapendwa. MaPentecost vopinda vobuda vachiti vataura nendimi uye vasingamboregi vhudzi ravo richikura uye voramba vachiita zvimwe chete zvavaiita. Unondiudza kuti ndiko kutendeuka ikoko? Kutsvinyira Mwari ikoko. Bhaibheri rakati chiini uye zvinonyadzisa kwavari kugera bvudzi ravo. Mudzimai ane bvudzi rakagerwa angapomera sei mudzimai ane pendi kumeso kwake? Chitongo, zvinzwai zvenyu, nguva iri kuuya kusvikira demo raiswa pamudzi wemuti. Zvino muti wese usingabereki muchero wakanaka unotemerwa pasi. Chii chiri kunetsa? Zvakanga zvakaipa nokuti vanongonzwa vaparidzi vedu vechimanje manje kunze kuno mhomho huru nekuzvitutumadza, masangano asina zvaanoziva pamusoro pamwari, sekusaziva kwemuhotentoti nezveusiku hwemuijipita kana wasvika vanoenda kumusoro ikoko. Ko, dai vanhu vepapendekosti vaya vakaenda kumusoro ikoko uye voti, zvino Jesu akatirayira kuti tinofanira kuenda kumusoro kuno uye tigare kusvikira tagamuchira simba rinobva kumusoro. Zvino hama, tanga tiri pano mazuva mapfumbamwe nechekare, ngatizvigamuchirei nokutenda. Zvino tare nemweya mutsvene, ngatibudei nokuti tanga timbori pano takaita zvatakaudzwa naJesu kuti tiite. Pangadai pasina kumbova nechiitiko. Regai ndikuudzei chimwe chinhu, ndinoziva kuti zviri patepu, asi hezvinoi zvichiuya zvakadaro, teererai, ndiri kuzokuudzai chimwe chinhu. Zvinonyadzisa vanhu vachiedza ku handina kumbobvira ndakatenda kuti mweya mutsvene waiva kuzunguzika, handina kumbobvira ndakatenda kuti mweya mutsvene waiva humbowo hwekutaura nendimi kana kuchema kana kudanidzira. Iwayo manzwiro emanyawi, ndinotenda kuti mweya mutsvene unokwanisa kuzviita, asi mweya mutsvene hugaro hwamwari. Ndinotenda boka guru revanhu vanozviti vane mweya mutsvene havana kana chinhu chimwe chete chavanoziva nezvake. Unosangana namwari sei nezuva rependekosti vakati, zvino semabhaptisti nhasi, mapresbiteri nemamethodisti, ndinobvunza, unotenda here kuti une hongu, tinogamuchira nokutenda. Nokutenda hapana, hausiwo kutekenyedzwa. Unofarira kuona kunyura kwezuva, unonira uchiona zuva richinyura wochema nemisodzi ichiyerera. Havasi mwari, manyawi. Kubva kune chimwe chinhu chiri mauri, unonzwa mumwe munhu ari kurwara kana kuti mumwe munhu ari kufa, unoridza mhere pamwe nokuchichema. Havasi mwari. Manzwiro emunhu kuti mwari. Ndakaona vanhu vari pamutambo webhora vachifara zvokuti vanokakama nemiromo yavo nezvimwe zvese. Usandiudza, tinoda rumutsiriro, ruponeso. Zvino mapendekosti anouya oita kuti vanhu vapinde mumanyawi, vovaudza kuti pavanotaura nendimi vaona mweya mutsvene, uye vamwe vavo vanorarama mhando dzose dzeupenyu pashure pacho. Teererai hama, pazuva rependekosti zvakanga zvisina kudaro. Havana kumbovimba nendimi kana chero chimwewo. Pavakanga vari ipapo, vakamira panzvimbo imwe chete muhumwe, mwari vakaburuka chaizvo izvo pakati pavo. Vakaona pane mumwe nemumwe wavo ndimi dzemoto dzakada kudai dzakarembera pamusoro pemusoro wavo. Mwari vaivepo, vaive kusiri kuti ugamuchire nokutenda kana mamwe manyawi. Vakazadzwa nemweya mutsvene ndokubva vabuda vakatanga kutaura nendimi, asi kutanga vakasangana namwari. Ndiro dambudziko racho nhasi, vanhu vanobatikana pamwe nokupinda mukufarisa manyawi, uye usiri mweya mutsvene. Mweya mutsvene ndiwo ugaro hwamwari, mashoko ako ndiwo mashoko avo. Ndikuudzei, chatinoda nhasi kudana. Vanhu vanopinda, madzimai saizvozvo vanopinda votaura nendimi, vodzoka vachibuda uye voenda kunzvimbo dzavo dzavane machechi avo. Ndinoshuva kuti dai bhiri anga akagara pano, ndichangobva kuwana tsamba kubva zasi kune imwe nzvimbo. Rimwe zuva apo mumwe mudzimai akati, ndiri werimwe guru, sangano guru usaremapendekosti, sangano guru retrinitarian. Vakati, madzimai edu ose hama Branham vose vanogera vhudzi ravo. Ndaive nevhudzi refudema. Akati, ndaigara ndichirida nokuti ndaitenda kuti zvaiva zvashe. Akati, handina kumbopoda kumeso, chechi yedu inodzidzisa kuti ndezvechinyakare. Akati, vakandiudza pandakanga ndine vhudzi rangu rakamonwa kuita chibhanzi kugotsi. Vakati, tarisa uone, une vhiri rakaponja kugotsi nezvose zvakadaro. Vakati, wakatakura vhiri rakaponja kuseri kwemusoro wako. Uye akati, pakupedzisira murume wangu akati, wadi wagera vhudzi rako wangofanana nevamwe vose. Zvino ndine tsamba iri kudzokera kwaari. Akati, ndizvo here, ndakanzwa imwe yematepi enyu kuti rubhabhatidzo rwechikristu ruri muzita raJesu Kristu. Zvino munoziva zvaachazowana, handiti? Akati, ndiudzei hama Branham, ndine nzara, ndinoda kuziva zvandakaita. Ndiri kuzoti murume wenyu akadzokera shure anonyadzisa, uye neboka iroro risina mwari ramuri kunamata naro, ibvai pakati pavo. Ndizvozvo, mwari havagoni kushanduka. Kana mwari vataura chero chinhu, vanozvirevesa. Handina basa kuti vaparidzi vangani vakadzokera shure vanoda kurerutsa kuti vawane sangano guru kana boka. Tinoda vanounza vanhu kuruponeso. Varume vanomira vachirega madzimai avo achiita saizvozvo. Handina chivimbo nechiitiko chako chekuva muKristo. Ndizvozvo, tendeuka kana kuti woparara. Maiwe zvangu, vopinda saizvozvo, vojoina machechi, machechi ependekosti, vobuda kunze uye vasingamboshanduki kana napaduku pose, voramba vari chinhu chimwe chete, vasingambopfakanyika kana napaduku zvapo. Oh, nhai vedu, chii ichocho? Vana Jezebheri vechizvino zvino. pane mudzimai mumwe chete mubhaibheri akambopenda chiso chake uye mwari vakamudyisa nembwa vana jezebheri vechizvino zvino vachizvuzvurudza vana ahabhu vavo nekora murume upi zvake anoita semukadzi anorega mudzimai wake achiita saizvozvo opfeka zvikabudura nezvimwe uye obuda kunze kuno mumugwagwa uye achipfeka madhirezi akaita kubata seganda riri pasochisi saizvozvo uye woenda handitauriri izvozvo kusekesa ino haisi nzvimbo yenyambo iri shoko ramwari ichokwadi izvozvo anofamba achidzika nemugwagwa akapfeka rokwe rinonyatsobata kusvikira asisagone kufamba zvino mumurume akataura chimwe chinhu pamusoro pake zvino iwe uda kumurwisa unoda kuti shaya yako iwatsurwe ndizvozvo nekuda kwokumurega achizviita zvinoratidza zvawakagadzirwa nazvo ndizvozvo chaizvo chatinoda ivhangeri mwari simudzai mumwe munhu panzvimbo anonyatsodzokera kushoko mwari vakati hachisi chinhu chine hunhu kuti mukadzi auye kuchechi achinamata akagera bvudzi rake uye mudzimai anogera bvudzi rake ndiye murume ane kodzero yakakwana yokuburamba mukadzi asina hunhu bhaibheri rakataura kudaro haana rukudzo kumurume wake anogona kunge asingazivi mukadzi upi zvake anopfeka zvikabudura haana hunhu anogona kunge asingazvizivi amai handisi kuedza kukurwadzisai ndiri kuedza kukuponesai kubva kudziva remoto negehena tendeukai zvinoka unoti ndine mweya mutsvene zvino woita saizvozvo namwari agere mukati mako iye mwari wacho chaiye akataura kuti usazviita asika unoti ndakataura nendimi ndakaona madhimoni achitaura nendimi ndakaona muafrica achinwa ropa kubva mudehenya remunhu uye nokutaura nendimi uye achidana pana dhiabhori ndakanga ndiri mumisasa yevaroi nevaroirume kwavaitaura nendimi nokudzidudzira ndakaona mapenzuro ari patafura achinyora nendimi dzisingazivikanwe zvino murume ndokuuya kuzodzidudzira chaiva chokwadi usandiudza nezvendimi tave nedzakawandisa zvadzo zvino asi ndinotenda kuti mwari vane ndimi dzisingazivikanwe ndinotenda kuti mwari vanotaura nendimi dzisingazivikanwe asi regai kuzembera pane izvozvo pauro akati kunyange ndikataura nendimi dzevanhu nengirozi uye ndisina mweya mutsvene handisi chinhu kunyange ndichigona kufambisa makomo vanhu vazhinji vari kuedza kuti oh uyu munhu mukuru wamwari munofanira kuona zvishamiso zvikuru handiti madhimoni anopodza madhimoni anobuda kunze unoita zvinhu zvakadaro unoziva varoi vanobuda nezvimwe zvakadaro akazvimonera aproni saizvozvo vanoisa mari imomo anotora bvudzi kubva kumashure kwomusoro wake orimonera muropa uye okanda mukati zvino vanhu ivavo vanhu vakatendeka vanotenda haasi munhu iyeye vanhu ivavo vari kutenda kuti vari kusvika kuna mwari kubudikidza nen'anga jesu haana here kuti vazhinji vachauya kwandiri nezuva iroro uye voti ndakave nemisangano mikuru yekunamatira vanorwara ichocho hachisi chiratidzo chiratidzo chekuti chave kumagumo jesu haana here kuti muna Mateo chitsauko 24 kunge ndima 24 zvakare 24:24 uye akati vaprofita venhema vachasimuka mumazuva ekupedzesera uye vagoratidza zviratidzo zvikuru zvekuti vangatonyengera vasanangurwa chaivo dai zvaibvira asi vasanangurwa vakamira pashoko vanoziva kuti chiratidzo chechokwadi chii ko munhu anoita zvinhu izvi anoramba kutenda kwamwari angataura sei kuti muprofita anobva kunashe ko munhu anogona sei anogona kunge ari muprofita sezvakaita avo zasi uko munguva yaahabhu najehoshafati mikaya paakamirapo asi vaive nemumwe zasi uko aimira pashoko eriya shoko rashe raive rakanyorwa kuti ahabhu aizosvika kumagumo ake uye chiratidzo chaeriya chaiva naizvozvo uye chero munhu anozviti ndewe mweya kana muprofita anobvuma kuti shoko rose reiri nderechokwadi anogona sei kuva mutrinitarian angabhabhatidza sei muzita rababa mwana komana nemweya mutsvene uye oti akazodzwa nomweya ko angadzidzise sei vanhu kukanganisa ikoko asi oramba akazodzwa nemweya hazvigone kuitwa hazvitombogoneki ndinoziva kuti hazvifarirwi asi isu hatidi kuve nemukurumbira unoda kuva wakatendeka zvino jezebheri navana ahabhu hongu changamiri ko sei vachizviita sei madzimai iwayo achidaro kugara nebvudzi ravo rakagerwa nokupenda kumeso nokubuda wopfeka zvikabudura apo varume vachipfuura nepo nezvinhu zvakadaro varume vavanozviita nokuti havana muprofita wechokwadi papurupiti yavo anovaudza chokwadi vanovaudza kuti asika izvozvo hazvina musiyano zvakanaka usungirwa kuti uve naro iwe ishoko rashe bhaibheri rakati mudzimai wese anopfeka hanzu yemurume chinyangadzo pamberi pamwari mwari havashanduke vangagona kushanduka sei vogova mwari havana magumo. Vanoda muprofita wechokwadi anovaudza kuti ichocho chiratidzo chemagumo. Bhaibheri rakati vachazviita. Isaiah chitsauko 5 yakati madzimai aizoita izvozvo mumazuva ekupedzesera chaizvo izvo. Saka havo kavo, asi vanoti vane muprofita papurupiti anotya shoko ramwari, kwete anotya ungano. Ngatinamate kuti mwari vatitumire chiedza ichocho chenguva yekupedzisira, chiedza ichocho chemanheru. Vatitumire wacho wavakalimbisa kuzodaro kuchechi yakasunungurwa, anovaudza zviri chokwadi, omira pashoko ramwari. Regai vana Jezebheri navana Ahabhu zvino vachavaparadzanisa, ndizvozvo chaizvo. Rangarirai madzimai paakatanga kuita saizvozvo, zvino chingodzokerai zvishoma pavakatanga kugera vhudzi ravo nekuita saizvozvo. Apo madzimai paakatanga kuita saizvozvo, inguva iyoyo uye nemwaka wacho, apo Eriya mumazuva ekupedzisira achaonekwa panzvimbo aine chiratidzo chenguva yekupedzisira, aine chiratidzo chenguva yekupedzisira sera sezvazvaiva mumazuva aroti. Maona, chiratidzo chenguva yekupedzisira. Vakadzi pavanotanga kuita saizvozvo, vari kuita saizvozvo zvino. Panguva iyo apo Eriya anofanira kuuya panzvimbo achitwasanudza nekudana, achitsiura nekukoromorera pasi chaizvo, nechiratidzo chamwari kumashure kwake achifambira mberi. Haasi kuzodaidza boka guru zvino. Bhaibheri rakati musatya imi boka duku, kuda kwababa venyu kwakanaka kukupai umambo. Ndizvozvo, ndizvozvo chaizvo. Anofanira kurambwa navose kunze kweboka duku, nokuti akafanana naEriya ne700 vake naJohani neboka rake duku. Hongu, munoona patakamira nhasi, tinofanira kudzokera kupende kosti yepakutanga. Tinofanira kudzokera kuzvinhu zvamwari. Tinofanira kudzokera. Hama hanzvadzi, usanyengerwa muchiitiko chako. Takamirira nguva iyoyo. Usangotora chete ndinorimba kudaro, ndinotenda nokutenda, ndinogamuchira. Usaite izvozvo. Iwe sangana namwari chiso nechiso, uye wozadzwa nomweya. Zvino ipapo wobva watarisa zvinoitika. Zvino kana mweya iwoyo uri mauri uchipesana neshoko iri, zvinosiyana nemweya iwoyo, enda unotora. Namata kuti mwari vakupe mweya wavo zvino. Kana mweya uyu wasimuka muzuva rekupedzisira, uchava yambiro inovapikisa avo vari venhema. Maona, nokuti Johani akati musafunga kutaura mukati menyu kuti isu kuti imi tina Abrahama sababa vedu, isu tine tiri. Isu madzibaba edu aive maMethodist, maBaptist, Presbyterian kana muPentecost. Musafunga kutaura imi mwari uye muri vana vaAbrahama, nokuti mwari vanogona kumutsira Abrahama vana kubva pamabwe awa. Usafunge nekuti uri muPentecost kuti uchapembedzwa, kwete zvachose. Mwari vanogona kubva pamatombo aya kumutsira Abrahama amavana. Ndizvozvo chaizvo. Hongu changamiri, ingotaura shoko ramwari muchokwadi chezuva rokupedzisira. Chiprofita chake ndicho. Kana mukadaro, regai ndingodzoka kuno kweminiti, regai ndikuratidzei kuti tingaziva sei. Ndine magwaro akawanda akanyorwa zasi pano, ndanga ndiri kuzotaura nezvavo. Ndinoda kukuverengerai rimwe kubva. Regai kutanga, ngatitorei Deuteronomio chitsauko 18, uye tichazviona kwechinguva. Kungodaro tisati tavhara pano, kuitira kuti ndigokuverengerai gwaro iri. Muna Deuteronomio chitsauko 18. Zvakanaka. Uye ngationei zvino. Ndima 20 yechitsauko 18. Deuteronomio 20. Asi muprofita achaita zvekufungidzira kutaura shoko muzita rangu randisina kumurayira kuti ataure, kana achataura muzita ravamwe vamwari vakawanda, kunyange muprofita iyeye achafa. Ndizvozvo kuparara pamweya. Zvakanaka. Mweya unotadza uchafa. Tina mwari mumwe chete, kwete vana mwari. Zvino kana iwe ukati mumwoyo mako, ko tichaziva seiko shoko iro Jehovha vasina kutaura? Tichaziva sei? Pachave neakawanda kwazvo awo. Tichaziva sei? Uye anotaura izvo, mumwe otaura izvi zvakadai, zvino mumwe otaura izvi, uye mumwe wacho akataura izvo nezvimwe zvakadaro. Zvino tarisai, tinoziva kana muprofita achinge ataura muzita raJehovha, kana chinhu chacho chikasaitika, kana chikasavapo, ndicho chinhu chisina kutaurwa naJehovha. Asi muprofita wakaritaura achiita zvekufungidzira haufaniri kumutya. Kana Mwari vasina kuzvitaura, saka usazvitya. Zvazvakanaka, chingoenderera mberi uye ukanganwe nezvazvo. Maona, zvino tarisai zvatinonzwa nhasi. chitendwa cheapostora chitendwa chemethodist chitendwa chebaptist chitendwa chemapentecost chitendwa chii chinonzi chitendwa unochiona kupi ndinopikisa chero munhu andiratidze chitendwa chevaapostora mubhaibheri ndinotenda kuti hakuna chinhu chakadaro kana vaapostora vaiva nechitendwa chavakamborembera pachiri echinoichi tendeukai mumwe nemumwe wenyu uye mubhabhatidzwe muzita rajesu kristu kuti mukanganirwe zvivi zvenyu uye muchagamuchira chipo chemweya mutsvene nokuti vimbiso ndeyenyu hamuoni here patiri shamwari tiri muchinhano chakaipa chiichocho chiratidzo chechokwadi chisingacherechedzwi zvino muri varume nevakadzi vazhinji venyu uye muri vana vamwari musarega kuchicherechedza rangarirai kuti tinofanira kuva nezvinhu izvi zvinofanira kuitika muzuva rino munguva ino yatiri kurarama mairi ino ndiyo nguva yacho kuuya kwamesiya kwave kusvika panofanira kuva nechiziviso chinobva kuna mwari regai ndikuverengerei izvozvo ngatidzokerei kuna Maraki ndiro rekupedzisira retestamende yekare uye teererai zvavanotaura pano muna Maraki ipapo tichateererai kune izvi kwechinguvana zvino kana mukacherechedza Maraki 3 ichitaura izvo Jesu akataura nezvajohani achiuya tarirai ndichatuma nhume yangu uye achagadzira nzira pamberi pangu zvino ishe wamunotsvaka achauya pakarepo patemberi yake kunyange iye mutumwa wesungano wamunofarira tarirai achauya ndizvo zvinotaura Jehovha wehondo akanga ari Johani achizivisa kuuya kwajesu uye akauya kutemberi chaizvo zvaakataura mutumwa wesungano ngirozi yaiva nemurenje nevadzidzi kana kuti neIsraeri munotenda here kuti aiva mutumwa iyeye zvakanaka akati ndakabva kuna mwari uye ndinoenda kuna mwari zvino sei pauro akapiwa urwere kumuninipisa mushure mekunge jesu afa nokuvigwa nokumukazve mushure menguva refu pauro akasangana naye chiso nechiso munzira yekudhamasiko akati ndakabva kuna mwari uye ndokuenda kuna mwari pauro akatarisa mudenga paive nechiedza chikuru ipapo shongwe yemoto imwe chete iyoyo munoziva zvandikutaura nezvazvo shongwe yemoto imwe chete zvino pauro akataura naye uye akapindurawo pauro vanhu havana kumunzwa havana kumunzwa asi pauro akamunzwa akati sauro sauro unonditambudzireiko iye akati ndimi ani kweishe akati ndini jesu zvinosimuka uende mumugwagwa unonzi wakarurama uchaudzwa kubva ipapo zvichienda mberi ndine muprofita ari kuuya kuzokuudza zvokuita munoona iyo nokuti pauro akadzikako akabhabhatidzwa uye akadana kuna ishe akagamuchira mweya mutsvene ipapo pauro akati ndakava neutera hwemunyama hwandakapiwa dhimoni mutumwa wadhiabhori anondishungurudza zvakaita sechibhakera pamusoro pechimwe chibhakera aiita zviri nani zvobva zvadzoka zvomurova zvakare akati ndakabvunza ishe katatu kuti vazvibvise pandiri asi ishe vakati pauro nyasha dzangu dzakaringana akabva ati pada ndaizosimudzirwa pamusoro uwandu hwechizaruro aiva nezvakawanda nechizaruro kupfuura petro jakobho johane kana chero mumwe akamuona mushure mekunge aenda zvichida kwemakore maviri kana kudarika akamira mushongo yemoto achitaura naye zvikuru sei nhasi makore 2000 uye iye achiri mupenyu amen akati ndakapiwa pada ndaizosimudzirwa kumusoro ndichiti zvino hama ndiri pamusoro penyu mose maona ndakamuona mushure mekunge amutswa kubva kuvakafa uye ndikataura naye ndiri pada ndasimudzirwa kumusoro ikoko pane chimwe chinhu chandakapiwa kuti ndirambe ndakazvininipisa hongu ndiye akavaudza kuti vabhabhatidzwezve zvakare muzita rajesu akati kana ngirozi inobva kudenga akati handina kuenda kuzvikoro zvavo chero kwazvaive akati handina kukwira kujerusarema pakarepo uye handina kwemakore 14 akati ndakaenda zasi kuijipita zasi kuezhia zasi uko zvino akabvunza ishe akanga ari zasi ikoko kwemakore angangoita matatu achinzvera testamende yekare achizviona zvose zvichienderana paakadzoka mumakore 14 akazotevera akasangana napetro nevamwe uye vaiva neevhangeri imwe chete vaibhabhatidza nenzira imwe cheteyo uye vakaita zvimwe chete amen akaziva kuti akanga ari right hongu changamiri teererai kuna Maraki zvino nechepano Maraki 3 zvino kana muchikwanisa regai ndikujekeserei izvi ndinotenda ngativhurei zviri nyore zvino kuna Matayo chitsauko 11 uye tionekana ndinogona kunge ndiine izvi zvisirizvo ndinofunga kuti ndapawana ndichatofanira kutanga ndatarisa kuti ndiione Matayo 11 ngationei totangira pa Zvino zvakaitika kuti Jesu paakapedza kurayira kwake vadzidzi vake vane gumi nevaviri, akabvapo kundodzidzisa nokuparidza mumaguta avo. Uye zvino Johani akanga anzwa kuti akanga ari mutorongo, mabasa aKristu aiva mutorongo, mabasa aKristu, akatuma vaviri vevadzidzi vake uye akati kwaari, "Ko, ndimi iye akanga achinzi anouya here kana kuti titarisire mumwe?" Ziso raJohani rechapungura kanga roona madzerere zasi ikoko mutorongo. Maona, Jesu akapindura akati kwaari, "Endai mudoratidza Johani zvakare zvinhu izvo imi munonzwa nekuona. Johani muprofita, uye kana akanzwa izvi pane zviri kuitika, achaziva kuti ndini ani." Maona, akati, "Mapofu anosvinudzwa, vakaremara vanofamba, vana maperembudzi vanonatswa, matsi dzinonzwa, uye vakafa vanomutswa, uye masangano ose ari pamwe chete." Haritaure sekudaro, rinodaro here? Kwete, haridaro. Rakati, "Vakaremara vanofamba, vana maperembudzi vanonatswa, matsi dzinonzwa, uye vakafa vanomutswa, navarombo vanoparidzirwa vhangeri." Hecho chiratidzo. Tarisai, zvino vakati vaenda, "Uye akaropafadzwa iye uyo asingagumburwi neni." Zvino tarisai, "Wakaropafadzwa uyo asingagumburwi neni nemamwe mashoko kana kunyara neni. Akaropafadzwa uyo asingazonyari neni." Maona, vakati vachienda, Jesu akatanga kuudza chaunga pamusoro paJohani, "Makanga mabuda kundooneiko murenje?" Tarisai muprofita uyu zvino, "Makanga mabuda kundooneiko murenje? Rutsanga runozungungudzwa nemhepo here?" Kwete Johani. Oh, kwete. "Ime chizvarwa chenyoka muuswa," akadaro kwavari masangano. "Ndianiko akakuyambirai kuti mutize kutsamwa kunouya? Musatanga kuti isu tiri veizvi neizvo, nokuti Mwari vanokwanisa kubva pamatombo aya kumutsa vana." Oh, hama, rwakanga rusiri rutsanga rwaizunungutswa nemhepo pamwe chete naye. Rutsanga runozunungutswa nemhepo here? Kana makanga mabuda kundooneiko? Munhu akapfeka nguo dzakapfava here? Anofanira kuchinja zvipfeko zvake kaviri kana katatu paanenge achiparidza. Tarirai vanopfeka nguo dzakapfava, vari mudzimba dzamadzimambo. Ndivo vashumiri vanoenda kuno tuda vacheche munoziva, uye vanochatisa vechidiki, uye voenda kuchikoro vonotaura zvakakwenenzverwa, uye munoziva tunhu twese tudukutu twechikadzi. Maona, havese munondo unobatwa nemaoko maviri kunze kuno pamutsara wepamberi muhondo. Makabuda kunoonei? Mumwe muchinda akadaro akanga ari kuvabvunza. "Asi imi makanga mabuda kunoonei? Muprofita here?" Teererai. "Hongu, zvino ndinoti kwamuri, uye anopfuura kwazvo muprofita." "Hongu, changamire. Aiva chii? Unoti anopfuura muprofita here?" "Aiva muprofita nokupfuurira. Akanga ari mutumwa wezera iroro." "Makanga mabuda kunooneiko? Muprofita here?" "Hongu, ndinoti kwamuri, uye anopfuura kwazvo muprofita, nokuti ndiye uya uyo akanyorwa zvichinzi, 'Tarira, ndinotuma mutumwa wangu pamberi pechiso changu kuti agadzirire nzira pamberi pangu.'" Tarisai apa muna Maraki 3, "Tarirai, ndinotuma mutumwa wangu pamberi pechiso changu." Tarisai, zvino Maraki 4, regai ndiverenge izvi. Ari kuzouya zvakare. "Tarirai, zuva rinouya richapisa sechoto. Zvino vose vanozvikudza, 'Hongu, ndinhasi ndinofamba ndichidzika nemumugwagwa ndoona vanhu ava, unogona kutaura navo, uye ivo vanokuseka, vanoita dambe newe.' Ndinofunga chii ichocho? Rimwe zuva ndakanga ndichifamba ndichidzika padivi penzvimbo yedandaro zasi kuno, ndaitaura nevamwe vanhu. Zvino vakangoti, 'Oh, ndokufamba vachienda.' Chimwe chinhu chakangoti kwandiri, 'Ivo marara anopiswa neatomiki munguva pfupi vachava madota akapararira pasi.' Varege vakadaro. Wataura rugare rwako, gadzirira ubve pano." Hareruya. Ndingadai ndisina kutaura izvozvo, ndinodaira kudaro. Zvigadzirire iwe. Sunga chiuno chako, ndiri kukudana. Ndicho chikonzero ndakamirira. "Nokuti tarirai, zuva rinouya richapisa sechoto. Hongu, vose vanozvikudza navose vanoita zvakaipa vachava samashanga." Ndizvo chaizvo zvazvichave. Chii chinoitika kana mukuru, vamwe venyu varimi, kana moto mukuru ukapisa munda wegorosi paunenge ungori nemashanga, unongousiya wati chechetere wasara nemadota? Ndizvo zvichazoitika kana iwo kana waupisa. "Zuva richauya richavapisa," ndizvo zvinotaura Jehovha wehondo, "zvekuti haringavasiyiri mudzi kana davi. Hapana chavo chichasara. Asi kwamuri munotya zita rangu, zuva rokururama richasimuka riine kuporesa mumapapiro aro. Imi muchabuda nekukura semhuru dziri muchurugu," ndiyo mireniam, "uye imi muchatsikira vakaipa pasi, nokuti vachava madota pasi petsoka dzenyu nezuva iroro randichaita izvozvi," ndizvo zvinotaura Jehovha wehundo. Tichibuda mumireniam, madota evakaipa. Rangarirai murayiro waMozisi muranda wangu, wandakamurayira paHorebhi navaIsraeri vose semurayiro nekutonga. Zvino nyatsoteererai zvino. Tarirai ndichakutumirai muprofita Eliya, zuva guru iroro raJehovha rinotyisa risati rasvika. Zvino haigona kunge ari Johane, hazvaigona nokuti nyika ingadai yakaparadzwa panguva iyoyo. Asi pano akati muna Mateo 3 anotuma mutumwa mberi kwake. Zvino Jesu akati ndiye Eliya akanga achizouya kuti agadzirire nzira mberi kwangu. Asi bomba guru reatomiki iri risati rarova, ndichakutumirai muprofita Eliya. Iye achadzorera mwoyo yamadzibaba kuvana nemwoyo yavana kumadzibaba kuti ndirege kuuya ndirove nyika nokutukwa. Chiprofita muzuva rino. Asi zvinonoti Eliya uya aizova Johani, mutumwa wesungano aiva Johani zviro kwazvo. Ndizvozvo chaizvo Jesu akataura kudaro uye akazvisimbisa apa chaipo, ndiye wandataura nezvake. Asi munoona, haigona kunge ari Eliya aizouya. Maona, hazvaigona kudaro, nokuti munoona, kana zvaizodaro, zvino chiprofita chakanga chakapotsa, nyika haina kuparadzwa kumashure iko. Maona, asi zuva guru iroro rinotyisa raJehovha risati rasvika, ndichakutumirai Eliya, uye achadzoreredza, tarisai kuya kwake kwekutanga, mwoyo yamadzibaba kuvana. Ndizvo zvaakaita kutanga. Akaunza mharidzo yemwaka mutsva kuuya kwaKristu zvino, achidhonzera madzibaba ekare eOrthodox kubva pakutenda kweOrthodox kupinda mukutenda kutsva kwainge kuchangozvarwa. Zvino paanouya kechipiri, zvino mwoyo yevana kudzokera kumadzibaba echipendekosti, mharidzo yepamavambo. Zvino endai kuna zvakazarurwa 3, zvino muchazviona ipapo zvakare. Saka zvakaprofitwa, tiri panguva yekupedzesera, hama yangu. Ndizvozvo. Sevaprofita 400 vaipikisa Mikaya vaiti tiri muzuva iroro rekupedzesera, tinoziva muprofita wenhema anoratidza zviratidzo zvenhema achijoina masangano. Vanoti uya ujoine, ngatibatanei, uya ujoine chechi yedu, hunza nhengo dzako, takavhura mangwanani ano kuti utore unhengo hwako kubva kune chechi iyo uchienda kune ino iyi. Hazvina maturo. Unhengo hwako hunokubatsirei kana usina nhaka kudenga? Kanganwa nezvazvo. Vaprofita venhema vacharatidza zviratidzo zvenhema. Asi tarisai, vaprofita vechokwadi vachagara neshoko raMwari. Zviratidzo zvechokwadi zvichaunza shoko raMwari rechokwadi kuchechi yechokwadi. Uye chechi yechokwadi ichagamuchira shoko uye igofara pamusoro paro. Kana boka duku richapiwa mumazuva okupedzesera, richava vanosara vemarudzi vachazotakurwa. Jesu paakauya, kwaingova nevashoma-shoma ipapo vaitenda. Boka duku raJohani ndiro rakatenda. Jesu akavatora kubva ipapo zvichienda mberi. Akavaita vadzidzi ndokuenda mberi navo apo Eliya kuparadzwa pakwakasvika, nguva yaNoa payakasvika, aive chiratidzo. Zvino akapinza vanhu muareka. Eriya paakauya, akaburitsa vanhu munyonga-nyonga yavakanga vari mairi. Johani paakauya, vaprofita vose vaiva chiratidzo, chiratidzo, zviratidzo, chiratidzo. Uye akativimbisa chiratidzo muzuva rekupedzisira. Mumazuva okupedzisira pachava nechiratidzo, chiratidzo chisingacherechedzwi. Vanhu havachioni, vanongopfuura nepamusoro pacho vochirega chakadaro. Hama, hanzvadzi, usajoin nechechi. Regai nditaure izvi mukuvhara zvino. Kana wakangove nechiitiko chemamwe manyawi, kumwe kutekenyedzwa, usazorora pane izvozvo. Usazviita. Kwamuri imi vanhu, muri ndiri kutaura kuvanhu. Ndanzwa vachidzvanya matepe rekodha kumashure uko iko zvino. Ndiri kutaura zvino kuchechi, maona. Teererai, regai. Ndinotaura zvinhu zvakawanda izvi dzimwe nguva, saizvozvo kuitira kuti vanhu vari munyika kunze kuno, garai naMwari. Tarisirai chiratidzo chenyu chechokwadi, muchachiona. Chichave pose chakakupoteredzai. Asi mamiriyoni achafamba pedyo nacho uye asingachioni. Jesu paakauya, havana kumuziva. Havana kucherechedza Eliya. Munoziva here zvavakataura Eliya paakakwira kumusoro? Havana kutenda, zvisina maturo izvozvo. Vakati, hazvina maturo. Vana imomo chaimo muguta rake iroro, umo maaigara. Maaigara, akaparidza, akaita zviratidzo nezvishamiso imomo chaimo munyika iyoyo. Pakauya chiziviso chokuti hatisi kuwana Eliya, Jehovha vamutora kumusoro muchamupupuri. Vakaseka chinhu chakadaro. Heunoi Eliya achiuya, Erisha aine zviratidzo zvimwe chetezvo paari, mufananidzo waKristu nechechi yake. Heunoi Eliya achiuya sa Erisha, zviratidzo zvimwe chete zvaiva naEriya achinyatsodzika zasi achiita izvozvo. Kunyange vana vavo vaduku vakamutevera kunze vakati, mugara nyamhanza, sei usina kukwira saEriya? Unoona zvakaitika kuvana ivava vaisaremekedza. Nhasi vanoseka nekuita dambe. Usanetseke hama. Kutongwa kwakarembera mumatenga izvozvi. Zvakanyorwa pachiso chewe muAmerica wese. Ndizvozvo, kutongwa kwakarembera mumatenga. Hasha dzose dzamwarisa masimba. Bano zvidza avo vakanaka vane mufananidzo womwari asi vachiramba simba racho ibvai pane vakadaro. Usatora kutekenyedzwa, usatora manyawi, usatore chero chinhu kusvikira wasangana namwari chiso nechiso. Uye worega mweya wamwari upinde mauri. Uchazadza mwoyo wako nemweya wako nesimba nerudo nekupisa. Mwari vandibatsire kuwana nzvimbo yangu uko pane imwe nzvimbo mazuva mashoma anotevera. Ndogara ikoko kusvikira ndaona kwandichange ndichizoenda. Tamirira kwenguva refu. Ndamirira kwenguva refu ndinorangarira ndichicheka huswa pachivanze changu kumashure uko pandakavaka imba iyi kumusoro kuno ishe vakandidana. Mudzimai wangu akachema nekuti aisada kusiya amai vake, akati zvichida vaisazochengetwa. Zvino ndakafunga ndina amai vakurawo zvakare. Ndaive ndakagara pasi ipapo rimwe zuva ndichicheka huswa, ndakagara pasi zvakangonyatsojeka, inzwi rakauya rikati zvipatsanure, ndobva ndakuropafadza. Ndikati ishe Mwari, ndiitei kuti ndifare pano, munoona zvandiri kupikisana nazvo. Zvinhu zvose izvozvo zvakapera zvino. Amai Broi vari mukubwinya, amai Branhamwo zvakare. Ndochienda kupi ishe? Kutonga kucharova nyika ino rimwe remazuva ano. Kune dzimwe nyika dzisina kunzwa vhangeri. Pane nzvimbo. Chero chipi chaunoita, usakanganwa mashoko angu. Usarega, rega zvinyatsobatirira. Mwari vatore chinyoreso chesimbi uye vazvinyore mumwoyo mako kuti urege kuzvikanganwa. Musazvikanganwa, zvanzi naJehovha. Dzokerai kuna Mwari nemwoyo yenyu yose. Dzokai, musavimba nemanyawi kutekenyedzwa kana chero chinhu. Tsvaga Mwari nezvose zviri mauri kusvikira chimwe chinhu chaitika kwauri chekuti unoda kugadzirisa, unoda kuva neumwari, unotya Mwari, unoda kurarama zvakarurama. Ita izvozvo, musazvikanganwe nekuti tiri panguva yekupedzisira. Zvinorangarira tave panguva yekupedzisira. Uye rangarirai izvi ndichivhara kuti ndinamate muchinguvana. Musakanganwa, ndinzwei tabhanakeri. Uye kana tepichi yakabatira, ndinzwei nyika. Kana kwaichaenda, pachasimuka chiratidzo. Chiratidzo chechokwadi. Pamwe chakatosimuka uye hachina kucherechedzwa. Chiratidzo chechokwadi icho Mwari vagara vachipa hachicherechedzwi. Ngatinamatei. Jesu weNazareta, sei nzwi guru riya rakataura uko zuva riya mavhiki mashoma apfuura ndakamira parutivi. Pandakanga ndichiyambuka danda riya pedyo nemuti, zvino mweya uya wakadzika nepamusoro pemiti iya, zvino ukati, Jesu weTestamende itsva ndiJehovha weyekare. Mwari, padombo iri ndimire. Dzimwe nzvimbo dzose ijecha rinonyudza. Kwemakore anosvika 30 ishe ndakadanidzira nemumupata uno. Maridzo iyoyo handina kana kumbobva neinji imwe zvayo kwairi kubvira pandakatangira. Ingori maridzo imwe cheteyo, chinhu chimwe chetecho. Ndichidanira vanhu kuti vadzoke, kwete kumanyawi, asi kuchiitiko chekusangana naMwari uye nokuzvarwa nemweya wake. Chii chasara kunze kwokutongwa? Avo vari kuramba mharidzo iyoyo ishe, hapana chasara. Makanyatsozadzisa shoko renyu kuzivisa zviratidzo zvemazuva ekupedzesera nekuzviratidza pachena kuti muri Mwari uye kuti tiri pano. Kunyange patinonzwa vavhangeri vakuru munyika nhasi vose vachidanidzira, uye guta guru renyika yedu nedzimwe nyika dzichinongedza uye kutya kuwira pasi. Uye patinonzwa varume vakuru ava zvichienda kusvika kuFrance vachifanotaura kuti bhomba rekutanga richadonhera muLouisville, Kentucky, kwemazana emamaira richatsvaira nyika. Mwari, vaive nemukana wekunzwa asi havana kuda. Mapepa nhau, zvinhu zvemachechi, terevhizheni, redhiyo zvakazviburitsa, hapana pembedzo. Zvino ishe makati, vose avo baba vakandipa vachauya. Uye hakuna munhu angauya kunze kwokunge baba vamukweva kutanga. Zvino baba, ndinozvinamatira munamato uyu pachangu. Ndiri pano ndava kusvika pakuva mutana zvino. Uya andizile kuti chasari rwane mazuwa mangani ishe. Tino kuna ungetisi sina kunyangwe nasi uno. Asichero asara ishe. Uya asara muupenyu wangu. Oh mwari. Zino kwanisika ere kuti muchi atora. Moita chimwe chinu nao kuti mupiwe mbiri yenyu. Ndino zvinamatira ini kutanga ishe. Kuti mundipe. Kuda kwenyu ngakuitwe ishe chero zvakungava. Ndinoda kuti zvizonzi pazuva iroro pandinouya kuzosangana nemi wakagona kwazvo. Kana chiri chikuru kana chiri chidiki, chero chiri mumwoyo wenyu mukuru cheupenyu hwangu, ishe ndiri pano. Tuma ingirozi ine zimbe remoto ichenese miromo yedu.
And sanctify us, Lord, for
uye iti chenese ishe kuitira chimwe chinhu chikuru chekupedzisira chave kugadzirira kurova nyika. Ngativei inzwi riri kudanidzira murenje rechivi, gadzirirai kusangana naMwari. Chechi ino iki, vanhu ava vanouya zuva nezuva uye vachityaira mazana emamaira.
Oh,
vemunazienda nakuenda vane rugo uye vasingati vakakanganwa chinhu. Mwari wa Abrahama, Isaka na Jakobo vakamutsa Jesu kubva kuvakafa uye zvino agere kuruoko rworudyi rweumambo kumusoro. Mwari vagere munyama. Ropafadzai vanhu ava vandinoropafadza muzita renyu. Ngavagare vachirangarira nokuziva kuti pane chiratidzo, chiratidzo chemagumo. Ndinonamata kuti mugovapa uye muvaite vanowanawo vevamwe pabasa ravo, chero kwavangave pamakona enzira, panodirwa peturu, kana chero kupi zvako kwakungava kupupura muchitoro chemagurosa kune murume anotengesa mukaka, chero zvazvingave ishe, kana chimwe chinhu chikavayambira pamwoyo yavo, dai vakave chapupu, dai vararama upenyu hweumwari hwakacheneswa kwazvo kusvikira vanova tsamba dzakanyorwa dzinoverengwa nevanhu vese. Mwari, ropafadzai madzimai edu. Oh Mwari, ndinonamata kuti muchaita kuti vageze zviso zvavo. Avo vasingadaro, torai pendi yaJezebhero yekupoda iyoyo kubva pavari. Ngavave nekushinga kwemaKristo nemweya waMwari pamusoro pavo zvakakwana zvekuziva kuti havafaniri kupfeka hembe idzodzo dzine tsvina dzavanopfeka, vorega bvudzi ravo richikura semadzimai kwavo. Nokuti zvakanyorwa muBhaibheri, rakakosha bazi dikiriya mumaziso ashe, richapukunyuka zvinhu zvose izvi zviri kuuya muzuva rekupedzisira. Richava rinobwinya pamberi paMwari, sekufanotaurwa kwazvakaitwa nemuprofita. Mwari zviite izvozvo. Hapana chimwezve chandinogona kuita. Ndakadanidzira nenzwi rangu kwegore negore ishe, uye kunze kwokunge imi mafamba zvino, hapana chandinogona kuita. Ndinonamata kuti muchadaro, uye ndinoziva kuti muchazviita, nokuti makazvivimbisa mushoko renyu, uye ndipo pandimire. Ndinogona chete kupa uchapupu ishe. Zvino hapana munhu anogona kuuya kunze kwokunge mamukweva, uye vose avo baba vakapa vachauya. Ndine chivimbo ichocho chokuti shoko renyu richachengetwa. Siropafadze ishe. Uye kana paine avo pano vari kungozembera pakutekenyedzwa, pamwe vakadanidzira, ivo pamwe vane mweya mutsvene, kana hatingazviverengi izvozvo ishe, nokuti takaona vanhu pamitambo yebhora vachidanidzira, takaona vanhu panzvimbo dzemafaro enyika vachidanidzira, takaona vaya vaifara kwazvo kusvikira vochema vari pauriri vachidhanza nezvimwe zvinhu zvose izvozvo. Izvozvo hazvisi imi Mwari, asi kusangana nemi nekutaura nemi uye imi muchipindura, ndizvo zvatinoda ishe. Oh, ndinokukumbirai Mwari panguva ino chaiyo kuti mutumire mweya mutsvene wacho mukamuri. Nzvimbo ino yakazvininipisa. Hapana nzvimbo yakakodzera yekuti uye. Asi ndinonamata Mwari kuti nenzira yenyu pachenyu kuti mutumire iye zvino mukamuri. Ipai kugutsikana kumweya. Sezvandambotaura chinguva chadarika, ishe pamwe maisa chigumbuso munzira yemumwe munhu pamusoro pekudanira kuaritari uku, vachigombedzera uye nekunyengetedza vanhu kuti vaendeko. Zvino patinodzoka gore rinouya, tinovawana vava mwana wegehena akapetwa kaviri kupfuura zvaaiva pakutanga. Vangauya sei kunze kwekunge imi mavapa kugutsikana uye nekuvapomera mweya mutsvene mukuru? Uye ndinokukumbira ishe Mwari, kana mutadzi iyeye, murume kana mukadzi, mukomana kana musikana ari muchivakwa chino mangwanani ano, kuti mweya chene uye nesimba rekubva kupomerwa kusvikira misodzi yoerera pamatama avo uye yadonhera mumweya yavo ishe, kuti kubva pakadzika pemwoyo yavo vagotenda nokugamuchira Kristu. zviite ishe havazodi aritari mweya yavo ichava aritari yavo zviite ishe ipapo vanobva vazouya kwamuri nemwoyo wose uye voti ini zvino ndinoda kubhabhatidzwa muzita rajesu kristu kuti ndiregererwe zvivi zvangu zvandatendeuka zviite ishe vazadzei nemweya mutsvene tipei vavhangeri munyika nhasi kwete vaya vanonyengetedza nekukweva nekuita vana vesangano mwari zvimutsirei vamwe vana itai kuti vanhu ishe vanamate ndiri kufunga nezveimba yakoniriyo zvakanga zvisati zvamboitika kune murudzi kumashure asi vakanga vachidzanya nokunyengetera zvino munhu wamwari iyeye muprofita uya paakamirapo zvino wakati achitaura mashoko aya mweya mutsvene wakawira pamusoro peavo vakanzwa shoko mwari itai kuti pave nemusangano wakadaro apo petro achiri kutaura mashoko aya mwari vakanga vakagadzirira vakanga vachitsanya vakanga vakamirira vaive vakaperera vakanga vasiri kumira chete vaive vakamirira kusvika vapostori ivavo vakamirira kusvikira mwari vaburuka pakati pavo uye vaigona kuvaona nokutaura navo vakabuda nemwoyo yaipisa nyika kusvika yaita chipatapata vakanga vakashinga uye vakamira pakati munzvimbo pazvaigona kureva kuti ivo vaizogurwa musoro wavo vakati zvakanaka here kuti titeererei imi kana masangano enyu kana imi varume vemasangano kana kuti tochiteerera mwari here zvionerei zvino pakarepo pavakangoregedzwa vakabuda vakanoparidza zita rajesu kristu zvakare mwari tipei vakadaro ishe simudzai uyu wamuri kutaura nezvake mumagwaro kwatiri muzodzei ishe ndinomudana mutume ishe mwari mwoyo yedu nenzara iri kuchema mutumei ishe achadzosera vanhu vachidzokera pakutenda kwemadzibaba zvakare zvichivabvisa pane zvimbwasungata zvesangano vopinda muchiitiko chechokwadi namwari sezvavakaita papendekosti chechi chaiyo zvakare chipfuta ine mharidzo imwe chete kutenda kumwe chete dzidziso imwe chete bhaibheri rimwe chete mwari mumwe chete ane chiratidzo chimwe chete timutsirei muprofita ishe podzai vanorwara vari pakati pedu nhasi ishe kune avo pano vanoshaya ndinovanamatira baba ndatora nguva refu kwazvo ndakamirira mangwanani ano uye pane avo vagere pano mumwe usiku muapostora pauro paaiparidza usiku hwose mumwe mujaya akadonha kubva muchivakwa ndokuzviuraya akabatwa nehope akanga asingade kudaro asi akabatwa nehope zvino akadonha uye upenyu hwake hukaenda zvino muapostora akanamata upenyu ndokudzokera maari zvakare ishe mwari kune vazhinji pano vakabatwa neurwere uye apo tatora nguva refu tadarikira nguva yekubuda muchechi pane avo vari kurwara mwari regai simba riya mweya mutsvene iwoyo unouya pachawo uri mushongwe yemoto uyo unozvizivisa uye unozviita kuti uzivikanwe kuti ndiwo ani uye isu tinoutenda ngaukomberedze munhu wese ari pano nhasi bodzai vanorwara zvadzai nomweya ipai rudzikinuro nenzira dzose ishe dzatinorwuda dzadzai mwoyo yedu nokutenda mwari nokutenda kusingafi nokutenda kusingarerutsi kuti tine zvanzi naJehovha zviite ishe vanhu venyu maridzo yenyu shoko renyu varanda venyu iye dhiabhori haana simba patiri haagoni kana kutiparadza kana tabhanekeri iyi yaparadzwa nekuti kana tabhanekeri ino yepanyika yaparadzwa tine imwe yakatomirira kare haagoni kutikuvadza nokuti chose chiri muvengi wedu muvengi wenyu nokuti tiri venyu takatengwa nemutengo weropa rinokosha rajesu naizvozvo imi madhimoni akasunga vanhu ava neurwere ndinokurayirai muzita rajesu kristu kuti mubude mune mumwe nemumwe wavo somuranda wamwari anotaura kuti shoko iri ichokwadi vasiyei hamuna kodzero zvose zvamakamboti munazvo zvakakanzurwa pakarivhari uye hamuchagona kuramba makavabata zvino mwari ipai murume nemukadzi wese mukomana kana musikana ari muno kutenda kuti atende izvozvo shoko rakataurwa kana ukati kugomo iri ibva uye usingapokani mumwoyo mako munamato wekutenda unoponesa vanorwara unowana zvauri kukumbira tinozviziva tine chivimbo ichocho muna mwari kana tiine kutenda zvachose kana mwari vachigara matiri tinozvitenda izvozvo uye ndinoziva kuti ndizvozvo ishe saka zviitei nhasi kuitira urwere neruponeso kana kuti ndinofanira kunge ndati kana kuti ndingadai ndati ruponeso kutanga uye tevere urwere zviitei ishe nokuti mweya unokosha kupfuura mutumbi asi avo vari dzimwe nguva mweya yavo yakaponeswa uye mutumbi wakare uyu uchiri wasatani uye anoziva kuti achautora panguva yekupedzisira achaupwanya oudzosera kusvikira tumbuyutwe panyika tuchatakanya mauri twoudya asi hambofi akabata mweya iwoyo nekuti ipfuma yakakosha yamwari uye kubudikidza neupenyu ihwohwo sehwakabuda mushizha hunodzokera kuna mwari akahupa huchabuda mumwaka unotevera semutumbi mutsva uyo satani asingambokwanisi kubata kana kuchembera kana chero chii zvacho chingambohubata unenge uri mutumbi wakabwinyiswa tiri kutarisira iwoyo ishe ropafadzai vanhu venyu zvino ndevenyu uye ndinovaisa muruoko rwenyu ndinokumbira izvi muzita rajesu
This day I say unto thee, for I have walked among thee, and have come this morning to surely bring the sign that shall be to this generation. For I say unto thee, these words which thou hast listened to, has it not been well said unto thee to give ear to these things which thou hast heard? Truly I say unto thee, my servant, yea, I have give great diligence in my spirit to come unto thee for this occasion. And because of this, thou hast set in motion, according to my spirit, the beginning of those things which thou hast spoken about. Glory. Truly I say unto thee this day, ye people, yea, I say, give diligence to these things, and gird thyself under my truth. For I say that the impending things that are now taken place shall increase, and the spirit of destruction and madness shall surely take thee unawares. Yea, I say, give heed this morning, for mine invitation is to whosoever will. Yea, I say, look unto this word which thou hast heard this morning, and believe the sign which is brought into thy presence, for I am the Lord thy God that speaketh unto thee. Hallelujah.
Praise.
I speak unto thee, my prophet, this morning. I say, thou hast well broken my bread of life. And I say unto thee, I have cleaned thy heart. Thou art in a time of need, because thou needs the leading of thy spirit in this day and hour as never before, saith the Lord. And I say, my sheep are wandering about in the world, but I say, I have ordained thee from the foundation of the world to go. Especially to my lost sheep of Israel, for they require signs, and I have given thee that sign. I say unto thee, my people, that sign is within thy midst this morning. Thou must take heed of the word, for I say my servant broke the word of life, the way that I would have it to, for I have anointed it in the place for this purpose, saith the Lord.
That is not my word. That is his word.
Harisi shoko rangu, ishoko ravo.
Oh,
zvatinoda nguva ino, nguva ino yatiri kurarama. Hamunzwisisi here shamwari kuti Mwari havauyi kune vane mukurumbira vakuru, vanogara pakati pevakazvininipisa zvinhu zvidiki zvakaninipa. Zvichida haugone kucherechedza zviri kuitika iko zvino, zviri kufamba muchivakwa chino, zviri kufamba pakati pevanhu ava iko zvino. Sei mweya wati kwekutanga ndisati ndavaita chero chinhu kubudikidza naHama Higginbotham? Tarisai mharidzo ino, nokuti ndaiunza chimwe chinhu chakadaro kukuyambirai nezvechinhu chiri kuuya ichi. tarisai zvaitika. Zvimwe zvinhu magwaro andanga ndakanyora pasi apa handina kana kumboabata. Ndatozobva paari chaipo ndatungamirwa kunze uko nemweya mutsvene. Maona, mamwe magwaro handina kana kumboabata. Ndangobva ndaenda pane chimwe chinhu zvachose. Apo neapo ndichinzwa chimwe chinhu chichiuya. Ndovhura ndoona pachiri. Mweya uchitaura nekumativi ose zvino. O vanhu, ivai makatendeseka, ivai makaperera, musaedza kuzorora pane, munoona, muri kutarisira chimwe chinhu chikuru uye chinopenya. Apo vaprofita vose, kunyange Dhavhidhi akati, pakuuya kwashe kuti, gomo rose richaderedzwa, uye nzvimbo dzakaderera dzichazokwidziridzwa. Akati makomo achapembera semakondo wemadiki, uye mashizha ose achaombera maoko awo. Zvinoko, vanhu vakafunga kuti zvaizovei, apo Jesu paakauya. Zvakazove chii? Muparidzi wekare akaninipa, akanga asina kudzidza. Pamakore 9 okuberekwa, akaenda murenje, kwete kuti anodzidziswa nomunhu, asi kuti anodzidziswa naMwari. Akabuda nokumira akamonera chidimbu chedehwe regwai. Aine makushe kumeso kwake kwese, ane mvere mwiri wose, uye bvudzi rakarembera nehuro yake, achigara kunze murenje achidya mhashu dzinova hwiza, mhashu dzemusango nehuchi. Paaigara murenje, zvino akauya akamira mumatope pamahombekombe, uye akaparidza kuuya kwaMesiya. Zvino Mesiya akafamba akadzikako, ari murumewo zvake pakati pevanhu, ndokubhabhatidzwa. Zvino vaprofita vose vakazvitaura kuti chaive chimwe chezvinhu zvikurusa zvakamboitika, uye chaiva, maona. Vanotsvaka chimwe chinhu chikuru, chimwe chinhu chinopenya kuti chiitike. Maona, mweya mutsvene haupenye, unobwinya. Kupenya ndekwenyika, kubwinya ndekwaMwari. Bwinyai pamusoro pangu, Ishe, ndiwo munyengetero wangu. Ndininipisei, nditorei mundiumbe, mundigadzire. Mweya waMwari mupenyu, fambai patsva pandiri. Ndiumbei, ndigadzirei. Ndiitei wenyu pachenyu, Ishe, ngonditoraiwo. Ndiri kungonyatsoziva kuti mweya waKristu uri kufamba uchitenderera muchivakwa chino pano mangwanani ano. Mwari vachatonga nyika, vari pano chaipo zvino, zvemazviro kwazvo sekumira kwandakaita papurupiti ino. Zvaitika ka 1, 2, 3 kusimbiswa kwazvo kweshoko. Chaizvoizvo zvakataurwa neBhaibheri. Maunzwa uchinyarara here panguva iyoyo mushure mazvo? 1, 2, 3 Zvese zviri muurongwa hwepamweya, zvese zviri muurongwa hwemagwaro. Oh, zarurai moyo wenyu munzwisise. Oh.
Such a time.
Nguva yakadaro. Chingaitika panguva inoka. Vakanga vari muimba yepamusoro, vose vari muhumwe vakamirira, nokuti vanomirira pana Jehovha vachavandudza simba ravo. Vachabhururuka namapapiro sechapungu. Usangoenda kumusoro ikoko woti, Ishe, ndine urombo nezvivi zvangu. Zvino, nokutenda ndinogamuchira kuti ndava nemweya mutsvene, wobva waenda. Avo vanomirira pana Jehovha mavhiki, mazuva, chero zvazvingava, vachavandudza simba ravo. Vachabhururuka namapapiro echapungu. Vachamhanya uye havazoneti. Kana vakafamba, havazoperi simba. Ndidzidzisei, Ishe, ndidzidzisei, Ishe, kumirira. Kumirira pana Jehovha. Masikati neusiku nguva dzose, ana akanga ari mutemberi achinyengetera nguva dzose, masikati neusiku. Pavakaunza Jesu mukati, akapinda amo ari bofu, akafamba-famba nemuchivakwa. Mudzimai bofu, akaisa maoko ake paari ndokurumbidza Mwari. Nokuti muupofu hwake hwepanyama, mumweya wake akafambiswa nemweya kusvika paakanga akamira. Ipapo, Simeoni akamumirira kumashure mukamuri yekunamatira kumashure ikoko. Aiziva kuti akanga aine vimbiso nomweya mutsvene kuti haaizofa. Ari mutana wemakore 80, ava kusvika makore 90 ekuberekwa. Uye akanga ari, akaudza vanhu pachena, handisi kuzoona rufu kusvikira ndaona Mesiya. Uye panguva imwe cheteyo, kamwana kadiki kekare. Aiva chii? Kwete munhu anemukurumbira, varindi vese vakamirapo vasingatsukunyuke. Pavakaunza Mesiya mukati, akaputirwa zvinotapira chaizvo uye zvakanaka, iye zvichiyevedza nekushongedzwa, uye akaiswa zvinonhuhwirira sevana vacheche vanouya kuzokumikidzwa. Asi amai vadiki vakanga vataurwa zvakaipa nezvavo vakati akave nemwana vasati varoorana, akaputirwa nemicheka yepajoko nemachira epajoko renzombe akamuputira, vachifamba vachienda nemuchivakwa, uye munhu wese achimira kure naye. Asi herinoiboka duku riya ndokuuya, boka riya duku, Ana mumwe wacho, Simeoni mumwezve, achifamba achidzika nemumutsara, asingazive nguva yaaizoisa maoko ake paari. Uye akasimudza maoko ake, Ishe, chiregai henyu muranda wenyu achienda hake norugare zvino, maererano neshoko renyu, nekuti meso angu ari kuona ruponeso rwenyu. Maona, pasina chikuru chinopenya, kubwinya. uye kunyangwe chichitaurwa zvakaipa nezvacho chaive chiratidzo, uye nhasi chiratidzo chinotaurwa zvakaipa nezvacho, hachina anobatirana nacho. Icho chinotaurwa zvakaipa nezvacho uye nokutumidzwa zvese zvese, asi chiratidzo chisina kucherechedzwa. Chiratidzo chinotaurwa zvakaipa nezvacho. Bhaibheri rinotaura nezvazvo, chiratidzo chinotaurwa zvakaipa nezvacho. Ngatirangarirei izvi tichienda kudzimba dzedu. Musamborega mharidzo iyi ichifa mumwoyo menyu. Chero zvaunoita, usazviita. Fungisisa pamusoro pacho masikati neusiku, uye namata masikati neusiku kuti Mwari vasimudze chapupu chavo zvino. Takagadzirira nokuti ndinotenda. Nenguva isipi? Nguva haizovapo. Tiri kuuya. Sei zvichave rini, hama Branham? Handizive. Zvichida nhasi, anogona kuva mangwana. Kana asiri nhasi, ndichange ndichizvitarisira mangwana. Uye zvinogona kunge zviri gore rino, gore rinouya, makore 10, pamwe makore 30, handizive kuti zvichave rini. Asi ndinoti, kubva zvino zvichienda mberi, iva wakagadzirira miniti yega yega. Iwe usangotora chimwewo chinhu zvacho, usadaro, usazorora siku nesikati kusvika wataura naMwari. Zvichengete kubva pakupengereka, usabatwe nemanyawi, usadaro. Ndizvo zvinounza zvinhu zvakapfuurira mwero, uye zvoita kuti vanhu vazvitye. Munoona, imhaka yekupengereka kunopfuurira mwero. Usagamuchire izvozvo, kwete zvachose. Gara ipapo kusvikira wataura naMwari. Shure kwezvo mweya wako, uye iwe ndiwe uchagara muzienda nakuenda mhiri ikoko. Uye iva nechokwadi chokuti haungoiti zvokukwazisa maoko nekutaura chitendwa kana kugamuchira chimwe chinhu nokutenda. Usaite izvozvo, iwewe taura naMwari. Rega Mwari vataure newe, uye ugoona zvinoitika kwauri. Tarisa zvishuwo zvako nezvinoitika, uchabva waziva kuti wakataura naMwari here kana kuti kwete. Kunemi matenda kwaari mangwanani ano? Kunemi zvino, ndataura nezvekudanira vanhu kuaritari. Munoziva here maitiro avakazviita nawo muBhaibheri? Vose vakatenda kunashe. Vose vakatenda kunashe vakabhabhatidzwa muzita raJesu Kristu kuti varegererwe zvivi zvavo. Kana iwe usati, hatina kumboita zvokudanira vanhu kuaritari. Havana kumbova nevanhu vakauyako. Paunoita izvozvo, unokumba zvose. Heunoi muchinda anouya kuaritari achiratidza kuzvikudza, zvino opfugama nokuti mumwe munhu aedza kumuunza. Iwe uchaomerwa zvakapitwa kaviri kuti uzombomuunza zvakare. Maona? Uye unoita sei? Unowana zvese makuri. Zvino Jesu akati, vose vandakapiwa naBaba vachauya kwandiri. Garai neshoko iroro. Mwari vachaita zvimwe zvacho zvose. Ndizvozvo. Ndizvozvo Mwari vachaita zvimwe zvacho zvose. Mwari vakuropafadzei. Ndinotarisira kukuonai zvakare manheru ano. Ndinoimba mumwe nomumwe wenyu anokwanisa. Ndinoziva vazhinji venyu munofanira kunge muchigara kunze kure. Ndichange ndiri pano manheru ano kuti ndinzwe hama yangu, kana kuri kuda kwaMwari. Handidi kutora mharidzo dzavo dziri mbiri. Uye hama Nevo, munhu waMwari anotapira. Uye ndinoziva uyo. Pandinovanzwa vachiparidza, ndinoziva kuti zviri kunyatsobva mumwoyo mavo. Ndinozviziva. Uye hama Nevo, sezvandakataura umwe usiku chitaurwa chiya, vakati ndakaita chimwe chirevo chekuti rimwe zuva ndichavabhabhatidza muzita raJesu. Ndakazviita sei? Ndakaona kuperera nokutendeseka mavari. Ndaiziva kana ivo zviri zvagona kupiwa kwavari, uye nokuvaona, uye ivo vainyatsoriona, maziso avo aizozaruka, vaizorigamuchira. Ndakamirira uye ndichiudza chechi, musanetseke, muparidzi uya weMethodist achaita zvakanaka. Zvino hevanoi ava nhasi uno, mufundisi wetabhanakeri, vakanyatsosimba pabasa sekugona kwavo mumharidzo. Vanotenda muna Mwari, uye ndinoziva kana ndikanzwa chimwe chinhu chichibva kuna hama Nevo, ndinoziva kuti ndechemazviro kwazvo chichibva kuna Mwari, nokuti ivo imhando yemunhu akadaro. Ndaisa maoko angu pamahengechefu enyu pano anamatirwa, ndichivimba kuti mumwe nomumwe wenyu agamuchira ropafadzo kubva kuna Mwari. Ndinoimba kuti Mwari vari mumwoyo mako. Hatiuye pano kuti tiwane ropafadzo kubva kuna Mwari zvakanyanya patinouya pano. Mazuva ese atinofema mweya, tinowana ropafadzo kubva kuna Mwari. Zvatinouyira pano kuzoita, kugadziriswa, kugura, kudzingisa mwoyo yedu, nokuenda pamberi paMwari, uye nokutenda Mwari nemwoyo yedu yese. Rangarirai shoko rashe, uye musakanganwa, uye musakundika kutarisa kune chiratidzo chechokwadi chakatumwa kubva kuna Mwari. Zvino ndichadzorera shumiro kuna hama Nevo, ndovarega kuti vataure chose chavanoda kutaura.
I'm telling you, I've known that God confirmed what we expected in the first of the service. As I look across this number of faces this morning, I know that it has been well that you have been here. And it has been good that I have been here. And I was supposed to be here, and you were supposed to be here. Your mission has been correctly fulfilled, if you esteem it to be so. What you have this morning, you can have because you received it of God. And immediately we're having baptism service following this, and Brother Willard Collins will be officiating in the baptism service, and we have two or more candidates, and we'd like to see 100 candidates for baptism in the name of Jesus Christ this morning.
Amen.
Determined to display your faith in a manifest fashion. Faith is never worth. Faith spoken of is no good, but faith demonstrated is the order of the Bible.
Amen.
Through obedience, faith can be demonstrated. May God grant to anyone this morning that's here that feels disposed to so do. May you come if this is a little out of your order of what you'd planned, or maybe you had an appointment immediately to make or something. If you can afford to delay that and go through with this act of obedience, I believe as your humble brother in Christ and as a co-worker together with the prophet of God, I believe it'd be your best choice to make that decision now.
God grant.
And grant that you will come and take your place among the others who are to be baptized, that you might be in this number making up the little flock. Oh, it's wonderful, isn't it? To be one of His and to be according to His word. Shall we all stand together as we get ready to dismiss? Next Sunday, Brother Branham will be back with us again. Let's remember that announcement. He said he would be down here tonight, but he didn't say he would minister. However, my desire is always that he would. And he need have no fear about where I stand on that. My desire is most certainly, knowing that the message and the office that he has is a great need of this last day. I give place any time. I'll say this in the presence of the people and him. I gladly give place.
Yes.
Any time.
Amen.
In any service.
Amen.
For this important message, which I believe, because God spoke through two of us this morning, signifying the sign of this. And I am delighted to have the privilege of being able to just be one that can give place to it.
Yes.
And I would tonight that I would be glad to if our brother and God's servant and prophet was so disposed to do so. I most gladly will give place to it. Just only at His word, whatever He feels. But He has spoken, and we'll just rest the conclusion of the whole thing in the hands of Almighty God.
Awaigona kukumbira chimwe chinhu chinotapira kupfuura ichi. Mungadaro here kubva kuhama chaiyo. Chikonzero icho ini munoona shamwari. Ndinoziva kuti munondida, munoda hama nevo. Munoda vanhu vamwari vose tinodanana. Kana paine nguva yatinofanira kuwedzera kudanana, ndinhasi. Tinofanira kuva takabatana pamwe chete kwazvo hama. Zvokuti tinongo taizopfuura hama nehanzvadzi dzeropa chaidzo. Ndingo rudo runofanira kuva mumwoyo yedu kune mumwe nomumwe, ruremekedzo norukudzo zvepamusoro soro. Uye ndinozvifarira, ndinofarira chinhu ichocho chechokwadi. Uye pano hama nevo nahama Higginbotham. Hama ndinotenda kuti vanga vari hama funk hazvina kana kunzwika savo vapa shoko iroro kumashure uku rauya abva kuna mwari mashoko iwayo shamwari zvechokwadi adaro chero ane hati ane kunzvera kwemweya anozviziva asi hezvino izvazviri mukuuya ndinofarira hama nevho zvakanyanya kusvikira ndinofunga izvozvi munoona ini handifariri kutaura chinhu kunze kwekunge ndiine chimwe chinhu chabva kuna mwari chekukuudzai maona zvino ndaive neizvi izvi zvakauya mumwoyo mangu mazuva maviri kana matatu apfuura iye handina kumbozvitarisa zvakanyanya kusvikira manheru akapfuura ndikaronda magwaro mashoma ndicho chikonzero ndauya kuzviparidza zvabva mumaoko angu zvino maona chero zvaunoita nazvo zviri zvinozova kwauri munoona asi zvabva paruoko rwangu asi hama nevho neni takangodaro kana ndikauya zasi kuno kungoti nditaure imwe nguva uye chimwe chinhu chakadaro uye hama nevho vaine shoko rabva kuna mwari ndinonyatsogara pasi hongu zviro kwazvo ndaizopa nzvimbo kumharidzo yamwari nguva dzose maona ndiwo maitiro atinoita mumwe kune mumwe uye ndicho chikonzero ndichiti ndicha kana mwari vasina chavanondipa zvino pamwe kungotaura uye kana mwari vakapa hama nevho chero chinhu uye ndiri pano chaipo papurupiti shondo mangwanani shondo manheru chero pazvinenge zvaita hama nevho vanozongova hama yakadaro vanoya kwandiri voti hama Branham ndinokutendai kuti muri muranda wamwari asi ishe vachangobva kundipa shoko mungazviita izvozvo handiti hongu changamiri ndaizoita zvimwe chetezvo kwavari kana vaizotaura ndaiti hama nevho mungandiregererawo here mwari vandipa shoko shoko ndinofanira kuti taura kuvanhu iko zvino uye iwo hama nehwo vanobva vabuda munzira hapana mumwe wedu mumwe kune mumwe maona ndiyo nzira yatinoita nayo uyezve kana isu kana ndisina chimwewo chinhu zvino ini ndinongofarira kuvanzwa vachiparidza ndakavanzwa vangani vakavanzwa manheru yesvondo yapfuura mharidzo yakanaka kwazvo ndinokuudzai yanyatsosunganidza zvataurwa mangwanani uye vanhu ndiri kukuudzai mune shoko ramwari rakakwana zvokuti zvechokwadi munofanira kurarama zvakanaka nekuva makarurama mwari vakuropafadzai zvino hama nevo